Ngati kotamisei misoro yedu zvino kuti tiramate. Ishe Mwari wedu, musiki mukuru wedenga nenyika, uyo akadzosa zvakare Jesu kubva kuvakafa, uye mupenyu nesu kwemakore zviuru zviviri izvi, achirarama nekusingaperi kuti asimbise shoko rake, uye achiriita zvokwadi kuchizvarwa choga choga. Tinotenda neupo hwake utsvene iye zvino, tichiziva izvi, kuti tine rubatso rukuru urwu, kuti kana upenyu huno hwapera, tine upenyu husingaperi munyika iri kuuya. Tinokutendai naizvozvi Ishe. Netariro iyoyo inova chinobata munhu wemukati chakasimba uye chechokwadi munguva yedutu. Zvino kana matutu auya, masaisai makuru achisimuka, tinonzwa kuti nokutenda maari, tinokwanisa kukunda saisai rose. Mwari tibatsire manheru ano, tichisvika pakunamatira vanorwara nevari kutsvaka. Tinonamata Mwari kuti pasava nemunhu ari kurwara pakati pedu patinobva manheru ano. Dai munhu wese apodzwa nesimba renyu pose pano nekutenderedza nyika. Vepamafoni, dai pakasave nemunhu ane uteera anobuda muchivakwa chino kana ungano ipi zvayo usiku huno. Dai mweya wenyu wavapodza. Itai kuti ziva guru rekururama rine kupodza mumapapiro ake risimuke, ritumire mirazvo yokutenda mumwoyo wose pavanoteerera kushoko, vaone kuratidzwa kwemweya mutsvene zvichivapa kugutsikana kwekuti iye achiri mupenyu. Tinonamatira maropafadzo aya, Baba, muzita raJesu. Amen. Mungagara henyu pasi. Zvirokwazvo isu tinotora somukana mukuru kuva pano manheru ano, zvakare kutaura kune vanhu nekunamatira varwere. Tinoda kukwazisa vose avo vari kunze kunyika yemubatanidzwa wemafoni wakatenderedza nyika zvakare manheru ano. Zvino saka tinonamata kuti Mwari aropafadze mumwe nemumwe wenyu, ndichivimba kuti vose vagamuchira Kristu mangwanani ano vachazadzwa nemweya mutsvene uye vacharamba vachirarama vakatendeka kwaari kusvikira upenyu hwapera pano panyika, uhwo upenyu hunofa. Uye zvadaro, ivo nokudaro, vanowana upenyu husingaperi. Havachazombofa muzera riri kuuya, kuzera guru ratiri kutarisira tose. Zvino tichati ndichiri kufunga nezvazvo, kwete kuti ndikanganise. Hama vewe vari pano, uye ndingazotadza kuvaona. Ndinokwanisa here kutumira zvinyorwa chiya kwamuri pandinodzokera kuTucson. Ndiri kuriongorora, handisati ndariverenga rese, uye ndicharitumira kwamuri pandinongosvika kuTucson. Zvino ndinoda kupa chiziviso. Ichi ndechekunyanya kune machechi kwese kwese, kunyanya kumadokero kana kumwewo vanoda kuuya. Hama yedu inoremekedzwa, hama Perry Green ne ndiye murume akavamba mubatanidzwa wemafoni pano. Ishe vanga vari kuzviisa pamwoyo wavo kuti vauye vatishanyire kuTucson uye vatange rumutsiriro kuTucson, zvinova zvatinodisisa. Zvino hama Perry vachange vari muTucson. Kana muchida kutaura navo, ingobatai hofisi yedu ikoko. Zvichava muna Nyamavhuvhu, misi ya 10, 11, 12 na 13. Vanga vainazvo pamwoyo wavo kwenguva refu. Zvino ndakavaudza kuti pane nzira imwe chete yekuzvibvisa pamwoyo wenyu, endai munozviita. Zvino iye ihama yechiKristu, muranda waMwari wemazviro kwazvo. Zvino imi vanhu kuTucson, ndinoziva mucharopafadzwa pavanenge vachishumira ikoko pane imwe nzvimbo, zvichida kuRamada Inn kana chero Ishe kwavanenge vapa nzvimbo havanayo pano. Asi ndinoziva kuti mucharopafadzwa nekuuya kunzwa hama Green apo vanenge vachiparura shoko raMwari kwatiri, zvichida kunamatira varwere kana chero zviri pamungava wechizoro chaMwari kuti vaite. Tinodawo kutenda hama Oma Neville, hama Mann, nekuda kwenguva iyi yakanaka yekuwadzana navo. Ndine kutenda kwakadini kuti ndive ndinobatanidzwa nemunhu akaita sehama Neville, hama Mann, nevose vamwe vashumiri vakatenderedza pano. Ndinofungidzira kuti vacherechedzwa. Kana musina nebato redu uye nechechi yedu pano, ini ndine chokwadi kuti Mwari vanokucherechedzai pano sevaranda vake. Dai Ishe vakuropafadzei. Zvino ndakumbirwa chiri chidiki pano. pakanyorwa kadika ndapiwa kuti ivo vakava nemusangano wematrustee umo usiku pano pamusoro pebato rematrustee nemadhikoni uye ndinofunga kuti zvinyorwa zvehurukuro dzacho zvaverengwa mangwanani ano pamberi pekereke inova iri tsika yedu kuita izvozvo musarudzo dzakaitwa nebato rematrustee nemadhikoni muno muchechi hongu hazvingafadzi munhu wese hatigoni kudaro handina kana nechimwe chete chekuita nebato rematrustee nemadhikoni handina kana vhoti yangu kunze kwekunge mavhoti aenzana uye ndinotofanira kuti ndinge ndiri pano kuti ndizviite zvadaro hama omanevo vanotora vhoti iyoyo yepiri zvadaro tinofanira kusaina izvi nokuti tiri chikamu chechechi asi sarudzo dzinotorwa nebato rematrustee uye nawo mapato zvirokwazvo tinozvitsigira zvizere nekuti ndizvo zvavari pano kuti vaite zvino sarudzo dzavo dziri pakati pavo namwari ini handigoni uye handizombodaro nenzira ipi zvayo kupesana nesarudzo iyoyo uye chimwe chinhu handitenderwi nehurumende yeunited states kuti nditore sarudzo maererano nazvo saka ndapota musandikumbira kugadzirisa sarudzo dzavo handigoni kudaro uye hapana chandichanzwa pamusoro pazvo maona saka musandikumbire kuti ndigadzirise sarudzo dzavo ini onai bato ndiro rakatora sarudzo zvakanaka zvino muchiitiko chemusangano uri kuuya zvinokwanisika kana ishe achitendera ndichange ndichidzoka pano mumavhiki angaita mana kana kusvika matanhatu kana zvimwe zvakada kudaro zvichida kune mumwe musangano wesvondo zvino ndazivisa mangwanani ano kuti ndinoda kutaura pamusoro pamwari achiratidzwa mushoko rake uye ndichange ndisina nguva manheru ano zvino chaizvo handina izwi rakakwana rekuzviita uye zvadaro momo kune vari panze vakawanda zvakada kufanana nevari mukati uye pamwe kudarika tichiverenga mabhazi nemarori nezvinhu zvigere kunze uko zviine vanhu yakabatidzwa kanhevenyuro kave nani zvishoma tinokwanisa kukanzwa aka kasaisai kapfupi kanobva patevhenakiri tinokwanisa kukanhonga kubva kunhano yebhuroko rimwe chete remuguta zvino dzimwe dzemotokari dziri mabhuroko dziri kure zvingaiti mabhuroko emuguta akati kuti kubva pano mitsetse yemota kukwidza nekudzika nekutenderedza uye mumigwagwa yakatenderedza tebhenakiri manheri ano handitende panguva ipi zvayo zvinooneka kuti takambova nevanhu vanopfuura vakatsvikinyidzirwa mukati nekutenderedza chechi manheru ano saka isu tiri uye vazhinjisa vari kungotyaira vachiuya nokutyaira vachienda saka zvinotaridza pane mutumbi ipapo zvapungu zvichaungana vakatsvikinyidzirwa zvino regai nditi kwamuri marero ano mukaboka kano kadiki kuungana kwenyika dzakasiyana-siyana chaizvoizvo zvikamu zvinopfuura zviviri kubva muzvitatu zvemubatanidzwa kwenyika zvakamiririrwa pano kunze kwenyika shanu dzekunze kunyange kurussia uye kwese kwese munzvimbo dzakasiyana dzenyika uko zasi kupinda muvenezuela nokubuda kunopinda mujamaica kwese kwese munzvimbo dzakasiyana dzenyika vanhu vari pano vane nzara nenyota yamwari inguva yakaisvonaka sei zvino ndinoda ndisati ndaverenga bhaibheri kuti mungandinamatirewo iko zvino ndiri kuzoedza kuunza mharidzo duku ishe vachitendera pamusoro pemashandiro ekupodza kwamwari nokuti mangwanani ano tataura pamusoro peruponeso zvino manheru ano tiri kuzotaura maminitsi mashoma pamusoro pekupodza kwamwari zvadaro tozodana mutsara wekunamatirwa uye tonamatira vanhu patiri kuita izvi kunze kumubatanidzwa wemafoni chero kwamuri kunyange kunze mumabhazi nemota dzakatenderedza buroko rimwe kana mairi kubva patebhenakiri kana yasvika nguva yekunamatira vanorwara kana usingagoni kupinda muchivakwa izvo zvamusiri kugona kuita ndine chokwadi zvino nokuti misiwo yose yakazara zvekutsvikinyidzwa pakupfuura uye hapana pane nzvimbo saka imi namatai nekuisa maoko enyu mumwe pane mumwe kunze uko uye regai mushumiri wese ari pamubatanidzwa wefoni manheri ano anamatire ungano yake apo shumiro dzekunamatira varwere dziri kuenderera mberi tinotenda kuti mwari ari kwese kwese panguva imwe chete kwese kwese zvino tisati taverenga kana tisati tanamata tinoda kuverenga rimwe reshoko ramwari Uye ndashandura magwaro angu chinguva chapfuura nokuti ndichida kushandura mhando yemusangano wandanga ndagadzira mufungwa dzangu kuitira usiku hwanhasi. Saka ndaishandura zvishoma. Zvino saka ndatoshandura magwaro angu, kwete kuashandura asi kuaisa neimwe nzira yekupodza kwaMwari kuitira kuti vanhu vazonzwisisa. Ngatizarurei kuna mutsvene Ruka chitsauko 24. Zvino tichatangira pandima 12 yechitsauko 24 uye toverenga kusvika zvichida kuna 34. Inotaura pamusoro perumuko rwaIshe Jesu. Zvino Petro akasimuka akamhanyira kubwiro, akakotama akaona micheka ashamisika nezvakanga zvaitwa. Uye tarirai, pazuva irero vamwe vaviri vavo vakanga vachienda kumusha wainzi Emmaus, wakanga uri kure neJerusarema mastadhia ana makumi matanhatu. Zvino zvinotora mastadhia gumi kusvitsa mamaira, saka aiva mamaira angaita matanhatu. Vakanga vachitaura pamusoro zvinhu izvi zvakanga zvaitika, zvakaitika kuti vachitaurirana nokubvunzana, Jesu amene akaswedera akafamba navo. Asi meso avo akanga abatwa kuti vasamuzive. Akati kwavari, mashoko amunotaurirana pamusoro pavo muchifamba makasuwa ndeiko? Zvino mumwe wavo wainzi Kleopasi akapindura achiti kwaari, ko ndiwe wega ugere muJerusarema semutorwa, uye here usingazivi zvinhu izvi zvakaitika mazuva ano? Akati kwavari, zvinyiko zvinorangarirai? Uyu ndiJesu pachake amuka ari kutaura. Zvino vakati kwaari, zvaJesu weNazareta waiva muprofita une simba pabasa nepashoko pamberi paMwari nepevanhu vose, kuti vaprisita vakuru nevabati vedu vakamuisa kune kuti atongerwe rufu, vakamuroverera pamuchinjikwa. Takanga tichiti iye ndiye waizodzikinura vaIsraeri. Uye pamusoro paizvozvo zvose, nhasi ravazuva retatu kubva pakuitwa kwazvo. Uyezve vamwe vakadzi vekwedu vakanga vapfumira kubwiro vakatishamisa, nokuti vakati vachishayiwa muviri wake vakauya vachiti vaona chiratidzo chavatumwa vaiti mupenyu. Zvino vamwe vaiva nesu vakaenda kubwiro vakatozviwana sezvakareva vakadzi, asi iye havana kumuona. Teererai zvino Jesu. Zvino akati iye kwavari, imi vekusafunga, mune mwoyo inononoka kutenda zvese zvakarehwa nevaprofita. Ko, Kristu wakanga asingafaniri kutambudzika saizvozvo nokuzopinda pakubwinya kwake here? Ipapo akatanga kuna Mozisi navaprofita vese akavadudzira zvose zvakanyorwa pamusoro pake mumagwaro ese. Zvino vakaswedera kumusha kwavakanga vachienda, iye wakaita sewoda kupfuura. Asi vakamugombedzera vachiti, garai nesu nekuti madekwana oswedera, zuva ravira. Ipapo akapinda kundogara navo. Zvino zvakaitika kuti wakati akagara navo pakudya, akatora chingwa akachiropafadza akachimedura ndokuvapa. Ipapo meso avo akasvinudzwa, vakamuziva, akanyangarika vakasamuona. Vakataurirana vachiti kune mumwe, ko, mwoyo yedu yakanga isingapisi mukati medu achitaura nesu munzira nokuti zarurira magwaro here? Vakasimuka nenguva imwe iyoyo vakadzokera Jerusarema, vakawana vane gumi nemumwe vakaungana pamwe uye nepavaiva navo. Ivo vakati, Ishe wamuka zviro kwazvo uye waonekwa naSimoni. Vakarondedzera zvakaitika munzira uye kuti wakazikanwa navo sei nokumedura chingwa. Zvino ngatinamatei. Baba venyacha vanodikanwa. Tinokutendai neshoko renyu. Nokuti shoko renyu izvokwadi. Shoko renyu upenyu. Zvino imi, o Ishe, neshoko renyu muri mumwe. Saka tinonamata manheru ano Ishe kuti muuye pakati pedu musimba rekumuka kwenyu uye muchiratidzira kwatiri usiku uno seavo vaibva kuEmausi kuti isiwo tidzokere kudzimba dzedu tichiti mwoyo yedu haina kutsva here mukati medu. Zvitenderei Ishe yave kusvika nguva yamadekwana zvakare. Nokuti tinozvikumbira muzita raJesu. Amen. Zvino ndinoda kutaura maererano neBhaibheri rino uye chidzidzo changu manheru ano semusoro wenyaya ndechokuti zviitiko zvichijekeswa nechiprofita. Zviitiko zvichijekeswa nechiprofita. Zvino Bhaibheri ibhuku rakasiyana nemamwe mabhuku ese anoyereswa. Bhaibheri ibhuku rakasiyana. Ibhuku rechiprofita rinofanoreva zviitiko zvichaitika. Uyewo chizaruro chaJesu Kristu. Nzira yose kubva kuna Genesi kusvika kuna zvakazarurwa zvinomubuditsa muuzaro hwake zvaaiva uye zvaari. Uye bhuku rose rakakwana zvakazarurwa 1 kusvika 3 yakati bhuku iri ibhuku rezvakazarurwa zvaJesu Kristu rinova shoko raMwari. Zvakazarurwa zvaJesu Kristu shoko raMwari. Zvino mamwe mabhuku ese mabhuku anoyereswa ingori mirayiro yakatarwa, mirayiro yemagariro, dzidzo yezvitendwa yakanyorwa. Chini icho, vangani vakamboverenga Korani, Bhaibheri raMuhammadi, nebhuku rinotaura pamusoro pemabhudha nezvimwe zvakadaro. Ringori zvitendwa zvakanyorwa zvinofanirwa kuraramiwa nevanhu, mararamiro avanofanira kuita. Asi hariprofiti. Hapana charinotaura pamusoro peizvi kana pamusoro pezvipo zvakatsaurwa zvinopiwa kuna chero ani zvake, chero chinhu chinotora nzvimbo sekungojoina roji kana chimwe. Nokudaro kana machechi asvika pachinhano chekuti vanoita chechi yavo seroji rekungojoina, zvadaro vabva pashoko raMwari zvemazviro kwazvo. Nokuti Bhaibheri huchapupu upenyu hwakafanotaurwa waJesu Kristu. Zvino nyika yakura zvokupinda muuzaro hwayo, uyewo mizambiringa yakura kusvika muuzaro hwayo, zuva rinokura kupinda muuzaro hwaro. Bhaibheri rakaratidzwa muuzaro hwaro muhunhu waJesu Kristu, iye aiva shoko raMwari rakazarurwa. Bhuku rose rakakwana rerudzikinuro. Bhaibheri ishoko raMwari rinofanotaura zviitiko zvichaitika. Vatendi varo vanorayirwa nemunyori waro kuti vaverenge nokutenda shoko rose raro, kwete kungoti chikamu charo. Shoko rimwe chete kusaritenda ungasowaregedza kuedza kusvikira watenda shoko iroro. Shoko rose zvirokwazvo chikamu chaMwari samasimba. Mwari akazviratidza, akaputirwa mushoko rake kuratidza pachena iye zvaari. Tinorayirwa savatendi kutenda shoko rose raro. Zvino rakanyorwa nemunyori Mwari pachake. Hapana munhu anogona kuwedzera chinhu pariri kana kubvisa chinhu pariri. Dai waidaro, waiva mutumbi usinganzwisisiki waMwari. Waiziva pamwe nezvigunhu zvitanhatu paruoko rumwe chete, kana maoko matatu, kana chimwe chinhu, kuwedzera chimwe chinhu, kubvisa chimwe chinhu kubva pazviri, poshayikwa rumwe ruoko, poshayikwa chimwe chigunwe. Mutumbi waJesu Kristu wakakwana, uye muna Kristu ari murume, chikomba, mwenga wakamiririrwa maariwo. Zvino vairi ava mumwe. Nezuva iroro muchaziva kuti ndiri muna Baba, Baba vari mandiri, ini mamuri uye ini mandiri. Mufananidzo wakakwana sei. Zvino vatendi vechokwadi mushoko rino vanoritora nenzira iyoyo, vachiritenda uye nekutsungirira, vanomirira vimbiso dzaro dzarakaprofita, imwe neimwe yadzo kuti izadziswe muzera rayo. mutendi wose aritarisira mutendi wose anga amire nezvidodoma achitarisa ndiye akazvizarurirwa zvinotarirai mumazuva ekuuya kwaishe Jesu sei vanhu vaye vasina kucherechedza Johani apo Bhaibheri rakataura pachena kubudikidza naIsaya pachava nenzwi reuyo anodanidzira murenje gadzirirai nzira yashe muprofita wavo wekupedzesera vavakava naye inova Malachi 3 yakati tarirai ndinotumira mutumwa wangu mberi kwechiso changu kunogadzirira nzira sei vasina kuzviona nokuti vaitarisa pane chimwe chinhu changa chamboitwa vachizendamisa pfungwa dzavo pane imwe mharidzo yakanga yambofanopiwa uye ndokutadza kuona kuratidzwa kwamwari panguva iyoyo muzuva ravairarama zvino makristu kwese kwese ndipo chaipo pamire nyika manheru ano pasina kupesana ndicho chokwadi makristu kwese kwese vari kuedza kutarisa shure kune chinyorwa chezvitendwa chakanyorwa navarutha kana vawisiri sanki fini nox calvin zvokuti hapana mumwe wedu anotaura zvakaipa pamusoro pazvo asi ndezvemuzuva rakapfuura vafarisi vakatarisa shure kuti vaone zvakataurwa namozisi uye ndokuti tina mozisi hatizivi kwauri kubva asi rangarirai apo mozisi pano havana kuziva kwaaibva maona uye zvino ivo hazvishamise sei jesu akati kwavari munokwenenzvera mabwiro evaprofita uye murimi makavaisa imomo shure kwekunge mharidzo yavo yaenda mharidzo inouya vanhu vanoiona vanoita dambe nayo nyika ndiyo inodaro uye zvadaro mushure mekunge mutumwa apedza uye mharidzo yapera zvadaro vanovaka sangano pamusoro pemharidzo uye ipapo ndipo pavanofira ipapo chaipo havadzoke zvachose kuupenyu zvakare chingotarisai kwechinguva kune vamwe venyu vanhu uye ndiri kunyanya kutaura kunemi vanhu vechikatorike munocherechedza here makamboverenga here nhoroondo chaiyo nhoroondo yekereke yeroma katorike kuti munhoroondo yenyu yevakafira chitendero kubvira kuna musande augustine wehipo mamiriyoni mangani evanhu vasine mhaka vakaurayiwa nechechi ndiri kukanganwa handicharangariri huwandu chaihwo asi huri kumamiriyoni kubvira kuna musande hipo musande augustine wehipo africa chakaitwa chiziviso kuti kwanga kuri zviro kwazvo kuda kwamwari kuuraya wese anopesana nechechi yeroma katorike munocherechedza here kuti mazviri kuti mutsvene patrick haana kumbocherechedzwa kusvikira shure kwekufa kwake semuroma katorike akapikisa papa nezviito zvake zvose uye chechi yekatorike pachezvayo yakauraya makumi ezviuru evana vake maiziva here kuti chechi yekatorike yakapisa johani weark kamudzimai kaye katsvene pamatanda nokuda kweku vakati aiva muroi makore mazana mairi akatevera vakafukunura mitumbi yevaprisita vavakaona kuti zvanga zvisizvo ndokuvakandira mugungwa vasina kuvaviga muvhu rakaereswa kuita zvekuzvidemba usarega zuva richipfuura nepamusoro pako uye ugopusa ivo vaprisita vanodisa sei manheru ano kuuya mberi avo vakapomera jesu chinhu bedzi havana kuona zvakafanorehwa zvenguva iyoyo dai ivo jesu akati dzverai magwaro nokuti maari munofunga kana kuti waro munotaura kuti mune upenyu husingaperi uye magwaro ndiwo anokuudzai kuti ndiri ani panguva iyoyo cherechedzai bhaibheri harigoni kukundikana ndicho chinhu chimwe chaisingagoni kuita shoko ramwari kukundikana nekuti rinofanoreva mabasa emunyori waro asati aaita zvino pane mukana mumwe kubva muchiuru wekuti munhu anofanotaura kuti chakati kana icho chiri kuzoitika uye choitika asi akareva nzvimbo iyo yazvichaitikira zvinomuderedza kusvika pamwe pamukana mumwe kubva muzviuru gumi kana akataura zuva razvichaitika zvinodimbura mukana mumwe kubva kuda mumiriyoni uye uyo wazvichaitikira kwaari zvinoderedza kusvika kumabhiriyoni emikana asi bhaibheri rino rinokuudza chaizvoizvo kuti ndiani riini kupi uye chii chekutarisira uye harina nguva imwe yarakambo kundika. Na izozo murukuro diki, hapana hapo nguwa refu ya fura, ni mukrista we church, the Sacred Heart, kumusoro kuno. Agati, wabrana, murukweza kuita naro ne Bible. Agati, inoro ondo ye church, inindikati, haisi noro ondo, dimari bachake mzinyorwa. Iye doguti, mwari ari mukerege yake, inindikati. Mwari ari mushoko, uye chose chinopesana naro, ngachive nema. Nokuti iye akati, regai shoko rangu rive chokwadi, uye shoko remunhu wese rive nema. Iye akati, atifanire kuitisana naro. Inindikati, andina kumbokukumbira kuti uite naro. Asi Bhaibheri rinoti, uye atikurukure pamwe chete. Rinofanoreva zviitiko zvemunyori, iye asati azviita. Nokudaro, kuzvireva, zvinoisa murume nemudzimai wese pazariro rekutongwa asina pembedzo. Kana ukatora zvinotaurwa nemamethodist pamusoro paro, zvinotaurwa nemabaptist pamusoro paro, zvinotaurwa nemakatorike, zvinotaurwa nepentecost, kana chero imwe church, unokwanisa kuwana maodzamwoyo pakutongwa. Asi ukangotarisa zvakanzi nebhaibheri zvichaitika, uye pazvinoitika. Zvadaro unocherechedza zvinoitika. Zvino hazvisi pamhene pakajeka pekuti vanhu vese vanogona kuzviona, nokuti Jesu akatenda Mwari nokuzvivanza kubva kumeso evakachenjera nevane ungwaru uyewo zvizarurira kuvacheche avo vaizodzidza. Fungai pamusoro paMwari samasimba akagara mushoko rake amene aine simba rekupofomadza vapfumi nevasina ruremekedzo uye vadzidzi vakafunda kuvapofomadza meso avo kuti vasamuone uye ovhura meso evarombo nevasina fundo. Cherechedzai vanhu ava vaibva kuEmmaus. Iye akati kunzwisisa kwavo pamusoro pake kwakamiswa. Ivo vakataura naye uye havana kumboziva kuti ndiani. Zuva rese Mwari vanogona kuzviita nekuti iye ndiMwari. Ndizvo chaizvo zvaakaita kuvaprista vaya, vanyori vaya, nokuti zvakanyorwa kuti aitofanira kudaro. Mwari akapofomadza meso avo kuti tiwane mukana. Cherechedzai havaigona kuona, zvisinei kuti vaiva vadzidzi vakadini, kuti vaiva vaprista vakadini, zvavakanga vaita, zvakadaro, vaisagona kuriona, nokuti vaiva mapofu. Meso avo aigona kunge ari makumi mairi kubva makumi mairi panyama, asi meso avo epamweya. Zvimwe chete zvandanga ndichiedza kutaura mangwanani pamusoro peupombwe hwemadzimai vachipfeka nenzira yavari kuita zvino. Ivo imbombwe. Mubhuku raMwari vanopomerwa upombwe nguva yose yavanopfeka hembe dzinokwezva. Munhu wavo wemukati asingazivi. Ndinotenda kuti ivo madzimai aya, vazhinji vavo, zviuru zvavo, havana chavanoziva uye havaimboita upombwe nenzira ipi zvayo. Uye madzimai anonzwisa tsitsi vaine munhu anovaregedza vakadaro pasina chinovawana, asingazvifumure nekutaura chokwadi, vanoita upombwe. Zvino vaBhaibheri rakati mombwe igere pamvura zhinji zvokuti madzimambo ese epanyika nevanhu vese vepanyika, machechi nezvakadaro, vakaita upombwe hwepamweya naye. Uye aiva mai vemombwe, masangano. Tinotarisa Bhaibheri, nokuti Mwari havatisiye tiri murima. Vakatitumira Bhaibheri kuti rifanotiudza zviitiko zvisati zvaitika, uye maitikire chaiwo nenguva yazvaizouya. Zvino chinhu chakangoita sekutarisa pakarenda kuona kuti izuva ripi. Kana uchifunga uchiti mugovera isondo, chii? Tarisa pakarenda. Kalenda inokuudza kuti izuva ripi. Kana uchiona mazvibatiro evanhu pamwe kuenda kuchechi, unoona iwo unonzwa mabhero achirira, wofunga kuti izuva ripi. Tarisa pakarenda, rinokuudza kuti izuva ripi. Uye apo unoona chechi yave kuita senyika, sezvazvaiva mumazuva eSodhoma. Tarisa chechi yenyika, zvose zvichinopinda mukati kunamata Mwari wechizvarwa chino chakaipa. Uye mukuona izvozvo, zvadaro kuona kaboka kadiki kakaungana kunze pasi pekufemera kwaMwari, kachibereka zvakare upenyu hwaJesu Kristo kubudikidza nemagwaro ayo anofanira kuitika, unoziva nguva yauri kurarama mairi. Bhaibheri iri rinofanotaura kubudikidza nekuprofita zuva ratiri kurarama uye nguva yatiri kurarama nezviitiko zvinofanira kunge zvichitora nzvimbo. Rinofanozvireva chaizvo sezvazviri kusvika pavara, uye harina kumbopotsa zera rimwe chete nguva dzose. Hapana nguva imwe chete yarakambopotsa uye arimbodaro kuti avo vakatemerwa kuriona vachariona. Jesu akati, hakuna munhu anogona kuuya kwandiri kunze kunge Baba vangu vamudana, uye vose vandakapiwa naBaba vachauya. Ishoko riri kubatana neshoko. Hapana zvimwe zvarinogona kuita. Tinoriziva zuva ratiri kurarama mariri. Asi sezvazvaiva muzera rega rega, vanhu vanorega varume vachiisa duziro yavo kushoko rino, zvokonzeresa kuti vapofomadzwe kuchiitiko chaitika. Zvimwe chete nezvazvakaita nevafarisi nemasaduse. Kunyange apo Pauro akamira ipapo uye akaedza kutaura gwaro, uye mumwe murume akamurova kumeso nokuti akashevedza muprista mukuru kuti rusvingo rwakacheneswa. Uye zvadaro vakapotsa kuona Mwari vachisimbisa shoko ravo rakaprofitwa. Munoona, Bhaibheri harizvipikise. Bhaibheri ndiMwari. Hapana kuzvipikisa muna Mwari. Iye akakwana. Asi vanhu nedudziro dzavo pachavo. Zvinocherechedzai, regai ndikuratidzei shamwari. Machechi haagoni kuwirirana pachezvavo pamusoro pekududzirwa kwaro. Vemethodisti havagoni kuwirirana nevebhaptisti, vebhaptisti nevepresbyterian, vepresbyterian nevapendekosti, uye neangaita makumi mana emasangano ependekosti akasiyana-siyana. Havagoni kuwirirana mumwe nomumwe. Saka munoona, ichange iri Bhabhironi zvakare. Zvinodzimaidza. Asi Mwari vanoita dudziro yavo vega yeshoko ravo. Vakavimbisa chinhu ichi, uye zvadaro vochiita vega. Anopa pachake dudziro yacho, nokuti anozvizivisa munguva iyoyo mutumbi waKristu wasimukira zvakadini kubva kumakumbo kusvika kumusoro. Cherechedzai. Zvino ndicho chikonzero vanhu ava vachitadza kuzvibata nokuti vanoteerera kune zvinotaurwa neumwe munhu pamusoro paro panzvimbo yekuverenga shoko sezvavakaudzwa naJesu kuti vaite, uye iwo ndiwo anondipupurira ini. Nzverai magwaro maari munofunga kuti mune upenyu husingaperi. Iwo ndiwo anondipupurira ini. Nemamwe mashoko, teererai chii? Verengai magwaro muone zvaifanira kuitwa naMesiya. Muone nguva iyo Mesiya yaifanira kuuya. Tarirai uyo aizofanozivisa Mesiya. Tarirai nguva yacho panofanirwa kuva neizwi neuyo aidanira murenje, Johani. Uye makaita kwaari chaizvo zvamakaronga. Tarirai zvandinofanirwa kuita pandinouya. Zvino imi maitei? Ndatadza kuita izvi here? Munoona, Jesu ari kutaura. Ndatadza kuita izvi here? Cherechedzai patinodzika nemagwaro masikati ano kuti zvose zvakaprofitwa pamusoro pake zvakaitika chaizvo nenzira yazvaifanirwa kuitika nayo. Vaifanira kunge vakaziva chiitiko ichi. Mupengo uyu, muchinda wechidiki akura ane makore angaita makumi matatu nematatu uye kana kuti makumi matatu uye akadzika zasi uko ndokutaura nezvezviedza zvakasiyana-siyana nenjiva dzaikwira mudenga uye nai zvaingova chinyangadzo. Ivo vakati akazvarwa nevabereki veupombwe, iye achitaura kuti akabarwa nemhandara. Havaifanirwa kuziva here kuti Isaya akati muna Isaya 9:6, tazvarirwa mwana. Havaifanirwa kuzivawo here kuti muprofita Isaya akati mhandara ichava nemimba. Vaifanirwa kunge vakaziva zvinhu izvi. Asi munoona, chinhu chacho chaiva chokuti vaizviisa kumwe kumberi mberi, uye murume uyu kwavari aisakwana pane zvaidiwa. Asi akavabvunza, dzverai magwaro, nokuti munofunga kuti maari imi mune upenyu husingaperi, uye iwo ndiwo chinhu chaicho chiri kupupurira kumaridzo yangu. Kwete zvakataurwa nemumwe mudzidzi weBhaibheri, asi izvo Mwari shoko rake iye raakataura kuti zvaizoitika. Amen. Ndizvo zvazviri zvino. Zverai magwaro, nokuti iwo ndiwo anotiudza nguva yatiri kurarama mairi, kuti udza chaizvo zvichaitika muzuva rino. Iwo ndiwo aunofanira kuzembera pari, nokuti iwo ndiwo anopupurira nezvemunhu waJesu Kristu. Nokuti Bhaibheri rakataura kuti ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi, nokuti iye chizaruro cheshoko muchizvarwa. Hazvigoni kusiyana. Nokudaro mukuteerera dudziro yemunhu, vanoona kusimbiswa kweshoko raMwari kuchizadzikiswa. Vanotadza kuzviona. Nobody is zvirikuenda mbengo adzose asi nokuti vanoterera. Uye Jesu akati vatungamiriri mapofu. Uye pofu rikatungamirira rimwe pofu. Chii chinoitika kwavari? Zvinorangarirai. Bhaibheri rakafano taura kuti rino zera reuvhangeri raodhikia raiva bofu. Vakamuisa kunze kwechechi. Hakuna rimwe zera. Rimwe zera rechechi iro Jesu aiva kunze, asi zera rechechi raodhikia iye aiva ari kunze achiedza kudzoka mukati. Ndimire pamukoma ndichigogodza, anofanirwa kunge ari mukati. Asi iye akati, nokuti unoti ndiri mupfumi, pfuma yakawedzerwa, handishayiwi, uye usingazive kuti uri bofu, riri kutungamirira bofu, murombo pamweya, anotambudzika, wakasuwa, usina kusimira, uye usingazvizivi. Zvakadii ichi? Dai murume aiva akashama panzira, akasuwa, ari bofu, uye uchiziva kuti ane pfungwa dzakakwana, zvokuti waikwanisa kumudza kuti haana kupfeka, aiedza kuita chimwe chinhu pamusoro pazvo. Asi paanozungudza musoro wake oti, handizvire. Ndiwani unondiudza zvekuita? Ndinoziva pandimire. Zvino kana chisiri chidano chinopisa tsitsi, handizive. Uye ndizvo chaizvo zvakataurwa naMwari weBhaibheri iri, kuti chechi ichange iri muzera rino rakaipa izvezvi, muzera rekupedzisera ratiri kurarama. Cherechedzai. Asi kuvanhu vose vandinoda, ndinovaranga. Zvino kana ukarangwa naShe pane zvauri kuita, buda mazviri zvakadaro. Ibva pazviri, vose vandinoda, ndinovaranga. Zvino tichiona Mwari zvino, ko kana vaFarisei dai vakati, mirai kweminiti, murume uyu atipikisa zvakasimba, atinzverai magwaro, nokuti maari munofunga kuti mune upenyu husingaperi, anondipupurira. Zviri nani nditarire kumashure mumagwaro uye ndiwane zvaari kufanirwa kuita. Iye ndiani? Chii chinofanirwa kutora nzvimbo? Ndinofanira kutarisa kumashure nditsvake. Panzvimbo pazvo vakaenda kuvaprisita ndokuvabvunza chii chazvo. Munoona musiyano? Vaifanira kunge vachiverenga shoko. Muna vaHebheru 1:1, Bhaibheri inoti, Mwari munguva dzakare, dzinova nguva dzakare, uye nemitoo mizhinji, akanyora Bhaibheri kubudikidza nevaprofita. Zvino cherechedzai, iye akanyora Bhaibheri kubudikidza nenzira yake yaakasarudza. Maona? Zvino, haifanira kuzvinyora nenzira iyoyo, uye haifanira kuponesa vanhu neropa. Haisafanira kuti aparidze vhangeri nemunhu. Aikwanisa kurega zuva kana mwedzi kana nyeredzi zviparidze vhangeri. Aikwanisa kuti mhepo zviongere vhangeri. Asi akasarudza munhu, uye akasarudza nzira yemauyire aiita shoko rake, uye yaiva kubudikidza nevaprofita vake vainge vakatemerwa uye vakafanogadzwa, vari chikamu cheshoko raMwari, vachizivisa chizaro cheshoko rake kuzera iroro nenguva iyoyo. Nokuti shoko raMwari rakauya kuvaprofita bedzi, harimbobvira rakauya kumudzidzi weBhaibheri. Ndiratidzei gwaro racho. Rinouya kuvaprofita chete. Mwari haagoni kunyepa. Saka Mwari akanyora Bhaibheri nenzira yaakasarudza, uye nevaprofita vake vaakasarudza. Kwete vaprofita vakasarudzwa nevanhu, asi vaprofita vakanga vasarudzwa naMwari. Zvadaro, vatendi varo vanotarisira kuzadzikiswa kwezvakataurwa nemuprofita wavo, uye iwoyo mucherechedzo wekuti vaprofita vaMwari. Nokuti chekutanga vanofemerwa, chinotevera vanogara zvakanangana neshoko renguva. Zvino ndiyo mucherechedzo yake. Munoona, takapinda nevazviri sondo yapfuura, vaprofita vachinji vendemba vachasimuka, uye tinopamenzaniso yokuti Bharamu naMozisi vose vari vaviri vakazodzwa nemweya mumwe chete. Mumwe wavo akati, tose tiri vamwe chete, regai tive tibatane, tiise vasikana vedu nezvose pamwe chete. Tine vasikana vakanaka kuno, uye imi vakomana uyai kuno mozotorera mudzimai akanaka. Izvo zvose zvakanaka, tiri vanhu vamwe chete, zvakangodaro rudzi rumwe chete. Mwari haana kumbobvira, akavaregerera nokuda kwazvo. Vakateerera izvozvo. Onai, nyika uye vanhu vari kutarisira kagwanza kadiki, kamwe kekunyenyeredza, kamwe kekudamburira. Asi hapana kudamburira mushoko ramwari. Pane pattern imwe chete unofanira kuzvichekerera kuti ukwane mupattern iyoyo. Kwete kuedza kucheka pattern kuti ikukwane. Munhu wese anofanira kudaro. Ndiyo yeganzi ya Mwari yavainayo yekuzviita. Cherechedza zvino, vatende vanomirira kuti shoko risimbiswe. Munoona, harina kunyorwa nemunhu, asi naIshe, Mwari. Nokudaro, harisi bhuku remunhu. Mumwe munhu akati, zvingori zvinyorwa zvakare zvechiHebheru. Ko vaHebheru vaigonyora tsamba inovapomera here? Ko nyika yakanaka yemaJudha yakazvikwenenzvera nekuzvinatsiridza vaigonyora zvakaipa zvavo here kana kuzvipomera? Asika kwete, kutaura zvezvivi zvake iye here, mapindiri avo mukunamata zvifananidzo, kuita upombwe kwavakaita zvichipesana neshoko raMwari. Kwete, kwete, havaimbotaura izvozvo. Iya inyika inozvikudza. Harisi bhuku remunhu, ibhuku raMwari. Uye munhu anoona zviratidzo kana kunzwa izwi raMwari haana kumborinzwisisa nguva zhinji pachavo munguva zhinji. Munoona, munhu haana kunyora Bhaibheri. Mwari ndivo vakanyora Bhaibheri. Harisi bhuku remunhu, ibhuku raMwari. Ipfungwa dzaMwari dzakaratidzwa nemumiromo yemunhu. Ndizvo zvinoriita Bhaibheri. Pfungwa inoratidzwa, ishoko. Uye pakutanga kwaiva nekufunga kwaMwari. Iye akakutaura kubudikidza nemiromo yevaprofita vake uye ndokusimbisa nevaranda vake. Maona, cherechedzai. Mwari anoita sarudzo yake amene kubudikidza nekufanotembera. Akasarudza vaprofita vezera rimwe nerimwe. Zvicherechedzei, anogadzira unhu hwemuprofita iyeye kuti huenderane nezera iroro. Munoona, anogadzira mazvibatiro ake, chero zvaanoita, anomugadzira, chero akafunda kana asina kufunda. Anogadzira zvipo zvake, nzira yaachaparidza nayo, zvipo zvaachava nazvo. Uye mharidzo yezera iroro chairo, Mwari akafanotemera kuti chinhu ichocho chiitike, uye hapana chimwe chinhu chinokwanisa kutora nzvimbo yacho. Handina hanya kuti chii zvingani zvakabudirira zvakagadzirwa nevanhu, hapana chinogona kutora nzvimbo yacho. Akafanotemera munhu wacho, pamwe munhu asingatombozive, anokwanisa kunge akamutemera imwe mhando yemunhu. Chero zvaari, anomupa mhando yake, chipo chake, anomupa unhu wake, maitiro ake, uye chero zvazviri, matauriro anoita, uye chero zvaanoita. Anoita kuti munhu wenguva, kuti abate vanhu venguva iyoyo, ndizvozvo, iye anodaro. Pakuguma kwezera rimwe nerimwe, apo church inenge yatarira kunyika nechivi uye ichizembera padudziro yemunhu yeshoko raMwari. Senguva dzapfuura, vakagara pakuguma kwezera, vakapinda mukukanganisika nevadzidzi vavo veBhaibheri nevaprisita kusvikira zvinogara zviri kukanganisa. Dudziro yavo inogara isiriyo. Hapana nguva imwe chete yazvakambotadza kukundika, uye hapana nguva imwe chete apo shoko raMwari rakambokundika kuva maziro kwazvo. Ndiwo musiyano. Zvino munoona, Mwari akanyora Bhaibheri pachake. Zvino Mwari anogona kutaura. Mozisi akati, iye akataura naye. Jeremiah akati, akaisa mashoko mumuromo wangu. Uye Mwari vanogona kunyora. Akanyora mitemo ine gumi nemunwe wake. Amene. Akanyora pamadziro eBhabhironi. Uye rangarirai, mutestamende yekare bedzi, nguva dzinoita zviuru zviviri, vaprofita vakati, zvanzi naJehovha. Mwari anogona kutaura. Mwari anogona kunyora. Zviro kwazvo. Zvikamu zvingada kusvika makumi mapfumbamwe kubva muzana zvaMateo, Mariko, Ruka naJohani, ndiwo mashoko chaiwo aMwari pachake, Jesu Kristu achitaura. Saka kana Mwari achigona kunyora, kana Mwari achigona kuverenga, kana Mwari achigona kutaura, haagoni here kukonzera vamwe kuti vaite zvimwe chete? Haana here kuti kuna Mozisi, ndiani anoita munhu ave chimumumu kana uyo anomupa kukwanisa kutaura? Mwari akanyora Bhaibheri nevaprofita, nzira yake yekuzviita. Zvino nguva dzose apo church inozvipiringisa, uye Mwari akafanoziva kuti vaizodaro, nokuti akafanoziva zvinhu zvose. Naizvozvo ane mumwe muprofita wake akagadzirirwa zera iroro, kudana kusarudza kwake, kubudikidza neshoko rake rakasimbiswa, remashura nezviratidzo, uye kusimbiswa kweshoko rake, kusimbisa shoko nezviratidzo zvichitevera, sekuvimbisa kwaakaita. Anopa dudziro yechokwadi mushure mekunge muprofita pache zvake asimbiswa.
Vose
kunze kweavo vasanangurwa vakatumirwa kwavari vanomuvenga. Zvino nzerai nguva dzose muone kana zviri izvo kana kwete. Avo vakatumirwa kwavari bedzi akauya kune vake iye, uye vake iye havana kumugamuchira. Asi kune avo vakamugamuchira, kwavari iye akavapa simba rekuva vanakomana vaMwari. Cherechedzai, kwete kuongororwa kwese kweshoko nguva dzose, uye pamagumo ezera rega rega, kana panhongonya kana mharadzano, sezvo ndakaparidza pamusoro pazvo kakawanda. Tarisai pazera raNoa, panhongonya, kutonga kusati kwasvika. Chii chakaitika? Noa imhuri yake chete yakatenda murume uyu. Vamwe vose vakamusoropodza uye ndokuparadza nyika yose. Mumazuva aAbrahama, boka raAbrahama chete ndiro rakatenda. Ngirozi padzakaenda uye dzikanoparidza kuSodhoma, Roti chete nemudzimai wake nevanasikana vaviri vakabuda, uye mudzimai ndokucheuka akaita churu chemunyu. Mumazuva aMozisi, vakasanangurwa bedzi veIsraeri ndivo vakabuda, uye Farao akamuvenga. Mumazuva aEriya, zvinhu zvose potse kusara kwevarume zviuru zvinomwe, mumwe nemumwe wavo vaimuvenga nyika yose. Mumazuva aJeremiya, sei vakamutema nemichero isina kuibva, vakamuchevedza kuti mupengo, nokuti akarara nerutivi rwake kwemazuva akawanda uye nerumwe rutivi, uye akatora zvinhu ndokuita mifananidzo, vakamuvenga. Muprofita Isaya akapomera rudzi iroro zvakanyanya kusvikira vakamucheka muzvidimbu zviviri nesaha. Ndizvozvo Johani Mubhabhatidzi aiva munhu wemasango sasuko, rimwe benzi raidanidzira. Vose kusara kwevadzidzi vaye vaakapira kuna Jesu Kristu sechechi. Hezvo zviri pano. Johani akagadzirira vanhu vangani vaiva navo. Unokwanisa kuvaverenga paminwe miviri, maoko maviri, minwe yako, uwandu hwevakapirwa naJohani kuna Jesu paakauya. Zvinokopa kuuya kwake kwepiri. Zvifungei. Asi apo vatendi vechokwadi veBhaibheri pavanoona shoko rezera richinyatsosimbiswa pachena, vanotenda. Hapana nzira yekuvabvisa pariri. Ritende. Vanosimbisa kupupura kwavo neropa ravo. Vanoritenda. Izvo zvadaro. Zviri kwavari. Vakafanotemerwa kuitira kuzera iroro rinoona nekutenda. Vamwe havangogoni kuriona. Vakapofumadzwa. Zvino ivo unoti havagoni kuriona. Zvino saBharami, sei Bharami aisakwanisa kuriona, aiva muprofita akazodzwa. Sei Farao asina kukwanisa kuriona? Paakaona ruoko rwaMwari ruchidzika nekuita minana imomo, zvakangoomesa mwoyo wake. Ndizvo here? Sei Datani asina kukwanisa kuriona? MuJudha pachake, kunze uko chaiko, akauya nemuDead Sea nekudya mana usiku wega wega yaidonha iri itsva, uye zvakadaro asingakwanise kuriona. Sei Kora asina kuriona? Sei Kayafasi asina kuriona, ndiye aiva munhu wepamusorosoro pane zvekunamata pasi rose panguva iyoyo? Sei asina kuona kuti aiva Mesiya? Sei Judhasi asina kuriona? Judhasi aitova navo chaizvo, achifamba navo, achiita minana navo. Asi shoko raifanira kuti rizadzikiswe. Bhaibheri rinoti vakasimudzwa kuti vagotora nzvimbo iyoyo, vakasimudzirwa chinangwa ichocho. Ichokwadi, vaRoma 8 inotaura kudaro. Zvino vatendi vanogona kuona shoko rinoitwa nyama muchizvarwa chavo, Mwari achitaura. Zvino ivo vatendi chaivo vechokwadi, ivo zviuru zvinomwe, kana kuti vaiva here mazana manomwe mumazuva aEriya, zviuru zvinomwe ndizvo chaizvo. Mumazuva aEriya paiva nevanhu zviuru zvinomwe pakati pemamiriyoni angaita maviri kana matatu, vaiona kuti raiva rechokwadi. Hachitombori chikamu chimwe kubva muzana zvacho chevanhu vashomesa. Asi vakaona kuti raiva dzvene, vakaona Mwari achiratidzwa. Iye ashirikadzi Erisha akatumirwa kwairi, akaenda kunotora zvimiti zviya kuti agadzire keke, uye zvaingokwana kuti agadzire keke rake nemwanakomana wake. Zvadaro
wofa. Achitarirai Eliya akati, ndigadzirirei rimwe kutanga, nokuti zvanzi naJehovha, dende haringaperi uye chinyu hachingapwi kusvikira zuva iro Ishe Mwari rachanaisa mvura panyika. Hapana mubvunzo akasimuka chiriporipotyo kunogadzira keke nekuripa kwaari. Akati, gadzira rangu kutanga, uye zvadaro woenda unogadzira rimwe rako nemwanakomana wako. Nokuti mudzimai akanzwa murume iyeye ndokumutarisa aiva mbeu yakafanotemerwa. Vazhinji vavanoti, heunoi uyo mupengo achembera zvakare, Mwari atituka nokuda kwake. Rangarirai, Eriya akati, ndiwe uri kutambudza Israeri. Akati, ndiwe watambudza Israeri. Munoona uyo Mwari, ishoko raani iye raisimbisa? Shoko rake iye. Zvino Bhaibheri rinoti, vakasimudzirwa chinangwa ichi, asi apo uyo uyo asingatendi. Asi zvino, kana mutendi wechokwadi akakwanisa kuona shoko renguva iyoyo raitwa nyama, Mwari achitaura kubudikidza nemiromo yevanhu, uye zvadaro achiita chaizvo zvaakati aizoita, zvatozvipedza. Zvino tarirai zvimwe zvese. Musatarira zviratidzo. Mukatarisa zviratidzo, munonyengerwa zvechokwadi senyika. Vaprofita venhema vachasimuka uye voratidza zviratidzo nemashura, izvo zvichanyengera vasanangurwa dai zvaikwanisika. Tarisai shoko, tarirai vaprisita vaya, vaprofita ava, muprofita wechiHebheru amire apo, Zedhekia nenyanga mbiri huru, uye achiti, ndiri muprofita akagadzwa naMwari. Ichokwadi, ndine 339 nemapfumbamwe neni pano, nemweya mutsvene uri pamusoro pedu, uchisimbisa kuti nyika ndedu, regai tiende kumusoro uye tinoitora. Uye nenyanga idzi, Ahabhu uchadzinga muvengi kubva paivhu redu, nokuti Mwari vakatipa nyika iyi. Tarisai munhu wezvinamato, murume akanaka. Jehoshafati akati, hauna mumwe zvakare here? Mumwe zvakare? Pane 400 vari kuwirirana. Iye akati, hongu aripo mumwe muno, asi ndakamuvenga. Akati, iye anogara achitituka nekutiudza kuti tiri vatadzi zvikuru sei nezvose. Ndokuti, ndakamuvenga, iye ndiMikaya, mwanakomana waImira. Akati, mambo ngavarege kudaro, endai munomutora, uye regai tinzwe zvaataura. Saka vakamuunza zasi ikoko, akati, ndipei usiku huno, uye ndichaona kuti Mwari anoti kudini pamusoro pazvo. Apo ndokuti, ndinokurayira, usandiudza chinhu asi chokwadi. Zvino murume ndokuuya akati, zvino kana uchida kudzoka zvakare mukuyanana kwakanaka, chingotaura sevamwe vese. Mikaya akati, ndichangotaura zvinongotaurwa naMwari. Maona, mangwanani aitevera vakabuda, madzimambo akapfeka hanzu dzavo ndokugara pagedhe, vese vaine mbiri. Muprofita amirepo akati, zvino mupengo, unoti kudini pamusoro pazvo? Akati, endererai mberi kumusoro. Ndokuti, asi ndaona Israeri yakapararira sehwai dzisina mufudzi. Iye akamu, akatora ruoko rwake ndokumukwachamura pamuromo. Muprofita akakwachamura muprofita pamuromo. Zvino vose vaiva profita vaviri vakazodzwa vamirepo, vakaprofita 400 achipesana nemumwe chete. Zvinoratidzika kuti simbei. Zvino muhuwandu hwemazano, pane dzimwe nguva hamugari makachengeteka. Zvinoenderana neuko kwavari zvavari kupangana mazano, zviri zano ravo. Vanga pasina chengetedzo yamambo ipapo, uye iye akatora zano reruzhinji kuva rakanaka. Asi dai akangomira uye ovhura zvakanyorwa uye otarisa zvanga zvichangotaurwa naEriya, zvadaro Mikaya aisakwanisa kutaura chinhu, aisaziva apo pamwe Mwari aizomuregerera nokuda kwazvo. Asi chekutanga, semuprofita akaenda kuna Mwari kunonzwa izvo Mwari vakataura, uye akawana zvakataurwa naMwari. Akati, ndaona Mwari vagere pachigaro, uye iye ati aine makurukota ake ekudenga ese akaungana akamutenderera. Zvikanzi, ndiani watinogona kuwana kunodzika zasi uye akonzerese Ahabhu kuti abude kunze kuno kuti tikwanise zvimwe kuzadzikisa chiprofita chakaitwa pamusoro pake? Onai, chiprofita Eriya anga atotaura kuti imbwa dzichananzva ropa rako. Uye akati iye akaona mweya wekunyepa uchikwira kubva zasi ukauya kumusoro, ukakwira kumusoro mberi kwake, ukati, ndichaenda zasi ndopinda muvaprofita vake. Vaprofita vaAhabhu ndovakonzeresa kuti vaprofita nhema. Zvino Mwari vaiziva kuti varume ivavo vainge vakazvitutumadza uye vakazara nedzidzo yeBhaibheri kusvikira vaifunga kuti vane zvose zvakanaka. havana kumbobvira vacherechedza shoko renguva. Saka Mwari akati, uchabudirira, enda mberi udzike. Uye Mikaya paakadaro, zvakaita kuti vaprofite pasi pemweya wakaipa. Vaigona kunge vakadzikura tambo yefoni kana kudzima radio kana kuita chimwe chinhu. Vakarinzwa richiuya richipesana navo. Vakasimuka ndokuenda panze. Asi tarirai zvakaitika. Zvino Mikaya aifanira kuenzanisa chiratidzo chake neshoko rakanyorwa. Naizvozvo akaziva. Akati, pandinouya, isai munhu uyo mujeri, mupei mvura yemarwadzo nechingwa chemarwadzo, kana ndadzoka, ndichashanda naye. Iye akati, kana matodzoka kwazvo, Mwari havana kumbotaura neni. Ndipo paanoziva kuti chiratidzo chinoenderana zvachose neshoko rega rega renguva iyoyo. Yakanga iri nguva yaAhabhu. Hama hanzvadzi, ino ndiyo awa nenguva yekudanwa kubuda muBhabhironi. Zviedza zvemadekwana zviri pano. Fambai muchiedza kuchakachena. Cherechedzai. Vatendi vakaona shoko richiratidzwa ndokuritenda. Jesu akati, makwai angu anoziva inzwi rangu, shoko rangu, zviratidzo zvangu zvezera renhema havateveri. Zvino ngatiendei kunyaya yedu, nekuti ndinoona kuti ndiri kuzobva pairi. Ndiri kuda kukohomedza pamutsara uya wekunamatira zvakanyanya. Ngatidzokei panyaya yedu zvino yatiinayo pano kweminiti. Zvakanaka, zvichaitika sezvazvaiita. Semagariro, Mwari akatuma muprofita wake, Johane, sezvakanga zvataurwa neshoko rake, akavimbiswa muna Maraki 3. Tarirai, ndinotumira mutumwa wangu mberi kwechiso changu, kunogadzirira nzira. Johane akapupura chinhu chimwe chetecho. Uye tinoonawo zvakare, muna Isaiah 43, kuti Isaiah akati, pachava nenzwi remuprofita, mumwe anodanidzira murenje, gadzirirai nzira yaJehovha. Maona, zviprofita zvose izvozvo, uye tarisai, cherechedzai nokukurumidza, gwaro rakamuzivisa. Paya pavakati, iwe ndiwe ani, ndiwe here Mesiya, iye akati, handisi. Uri Jeremiah here, vaprofita kana mumwe wavo, iye akati, handisi. Asi ndiri izvi reuyo anodanidzira murenje, sezvakataura muprofita Isaiah. Munofunga kuti vaizvitenda izvozvo, kwete changamire. Sei, hahana kuuya kuburikidza nechechi yavo, anga asiri weyavo. Munoona, akaenda murenje aine makore mapfumbamwe, akabuda ave nemakumi matatu. Maridzo yake yakanga yakakurisa kuti ipinde nemuchikoro cheBhaibheri. Ndiye aifanira kuzivisa uyu Mesiya. Uye munhu wese anenge achimutonzera nekoko. Zvino Mwari vakamutumira kurenje shure kwerufu rwababa vake Zekaria. Uye aiva muprofita, asi haana kumbotevera nzira yababa vake, nokuti vaprofita havauyi vachibuda mune zvinhu zvakaita saizvozvo. Vanobva munyika yakakwasharara. Renje, hapana munhu anoziva kwavanobva, kana kuti vanosimuka sei panzvimbo, kana nhoroondo ipi zvayo yavo, vanongobuda voparidza shoko, uye Mwari ovha avatora kubvapo, uye vanobva vaenda. Vopomera chizvarwa ichocho, uye vofambira mberi mushoko rake, vakamirira zuva guru. Chechi haina kumutenda, nokuti akanga asingazivikanwi kwavari. Vakanga vasina nhoroondo yekugadzwa kwake pamabhuku avo, saka nokudaro vakamuramba. Maona, havana kutenda shoko raMwari rakasimbiswa pachena. Ruvara neruvara, maona, Maraki 3, magwaro maviri anomusimbisa. Maraki 3 naIsaiah 43. Munoona, ose magwaro maviri aya, aitaura nezvemunhu aiuya achigadzirira nzira yaShe. Akakwana mune zvakarehwa zvose, aizova muprofita. Ndichatumira kwamuri Erisha. Zvino hepanoi uyu, nenzira yakakwasharara. Tarirai kuti, unhu wake hwaipindirana sei newa Eria. Eria waiva munhu wemurenje. Ndozvaivawo Johani. Vekunze, aisava munhu akapfava. Aiva murume akakwasharara. Cherechedzai zvakare. Eria aiva muvengi wemadzimai. Akaudza Jezebheri pamusoro pependi dzake dzose, uye pekukwira nekudzika napo. Ndizvo zvaiva Johani zvakare. Jezebheri akaedza kuuraya Eria, akapika nevamwari vake kuti aizomubvisa musoro. Ndizvo zvakaita Herodia. Maona, nguva dzose tarisai mharidzo yavo, tarisai zvavakaita. Zino tinoona kuti dai vakatarisa kumashure uye vachiona zvakataurwa nebhaibheri uye voona unhu hwemurume wacho uye kuti aiva munguva yakananga chaizvo nemagwaro nezvose vaifanira kuziva kuti ndiye vangaita vatanhatu vakazviziva ndizvozvo havapfuuri vatanhatu vakazvicherechedza vakaenda kunomunzwa asi havana kuzvitenda maona sei havana kutenda kuziviswa kwechiprofita munguva yavo cherechedzai vakamuseka vamwe vakamuti mupengo unoita ruzha hwemusango asina kudzidza asina kuenda kuchikoro rova handizvo nyamura takura tora zvakadaro semagariro vanomuyera nedzidzo yake vanomuyera nematauriro ake nemapfekero ake aiva nekachidimbu kedehwe rehwai kaakamoneredza nebhanire redehwe rengamera aiva azere mvere achifamba kunze mumvura kusina chechi kusina bhenji kusina kushandira pamwe vaisakwanisa kugamuchira izvozvo vainamata mwari wenyika maona handirevi kuti zvino hakuna vaprofita venhema vanobuda sajamburi najani asi nzira yaunoda kuita nayo kuenzanisa mhari zvepakutanga neshoko ipapo wazviwana izera ripi razviri uye chii chakaprofitwa zera iroro zvadaro chiprofita chajohani chakasimbiswa muurongwa hwamwari pachake tarirai kukwana kwazvakaita bhaibheri rakati shoko ramwari rinouya kumuprofita zvino jesu aiva shoko uye johani aiprofita nezvekuuya kweshoko kuitira kuzadzikiswa uye jesu shoko akauya kumuprofita mumvura zvakanaka sei kusakundika kwakadini maona shoko raiva chinhu chisionekwe muzuva iroro hepano ipai muprofita achiti ndiri inzwi reshoko vakati chii chatinofanira kuita akati handina kukodzera kusunungura shangu dzake asi pane mumwe amire pakati penyu pane imwe nzvimbo iye achava uyo achakubhabhatidzai nemweya mutsvene nemoto rusero rwake rwuri muruoko rwake uye achanatsa buriro rake kwazvo uye nekupisa hundi nemoto usingadzimwi nekuendesa zviyo kudura muprofita akadini jesu akati hakuna murume akaberekwa nomudzimai mukuru kupfuura iye kusvika pazuva iroro zvakakasharara sei ainyatsoziva paaiva akamira aiziva chaizvo izvo akanzwa kubva kuna mwari uye zvaiva zviri izvo chaizvo neshoko saka haana kuita hanya nezvaitaurwa nevanhu akariparidza uye akariprofita zvisinei uye tarirai kana munhu akamira nezviri chokwadi zvadaro mwari anosungirwa kusimbisira munhu iyeye chokwadi mozisi paakauya zasi uko muijipita zvino akati ndanga ndiri murenje uko uye ndikaona muti waibvira uye waisatsva ndakaenda kumuti iwoyo zvino pandakadaro taiva neshongo yemoto huru yakarembera imomo uye izwi rakati ndiri wandiri uye akandiudza kuti nditore chimuti ichi ndiuye zasi kuno zvinondiite zvishamiso izvi uye mwari achasimbisa shoko rake akatambanudza tsvimbo yake yekuno kwouya nhata nenhunzi nerima nezvimwe zvakadaro uyezve kusimbisa muprofita iyeye akanyatsodzoka nevatendi vaya kugomo uye mwari akadzika mushongwe imwe chete yemoto pagomo rimwe chetero ndokusimbisa kuti zviya zvaiva izvo zvinoonai zvaaita muzuva rino chaizvo izvo zvino shoko rakauya kumuprofita uye rikamusimbisa kuva munhu wechokwadi munhu chaiye uyo magwaro akataura kuti aizova nekukurumidza zvino asi zvakare jesu akauya muchinano chakasiyana nedudziro yavo yevanhu kuchiprofita munhu akanga adudzira zvazvaizova zviro kwazvo vapresbyterian vanofunga kuti zvinofanira kuva ivo tarirai apo mwari anoita chero chinhu tarisai mamwe masangano ese anosimuka nemumwe zvagara zvakadaro vana jambure najane kwese kwese cherechedzai vakataura chikamu cheshoko asi maererano neshoko remuprofita vara rose vakazvipotsa zvakare senguva dzese vakamushevedza muvuki dhiabhorosi bherizabhuri vakati iye akazviita mwari apo vaifanira kuziva kubudikidza nebhaibheri ravo chairo kuti aiva mwari cherechedzai akaprofitwa naisaya isaya 9:6 yakati zita rake richanzi mwari samasimba baba wokusingaperi hakuchazombova navana baba mushure maizvozvo nekuti iye aiva baba vekutanga pamavambo ndiye baba voga akati musadana chero munhu wapanyika kuti baba kunyange mushure mazvo iye ndiye mwari samasimba nababa vekusingaperi gweta muchinda werugare zviro kwazvo zvino vakaita kwaari izvo vaprofita vese vakareva kuti vaizoita sezvavari kungoita muchizvarwa chino chaicho cheraodhikiya kumubuditsa muchechi bofu kusasimira uye vasingazivi sezvakangotaurwa nemuprofita muprofita webhaibheri kupofomadzwa netsika dzevanhu vakamubuditsa kunze shoko kubuda mumachechi avo senguva dzose sezvakaprofitwa pamusoro pavo cherechedzai zvino nekukurumidza zvino musapotse izvi zvino hepano pane chitaurwa kuti Jesu akazvizivisa sei kuvadzidzi ava vairi kuti aiva mesiya wavo zvino maziso ese kuno uye kunze munyika musapotse izvi zvino taedza kukuudzai kuti bhaibheri ishoko ramwari rakanyorwa namwari pachake kubudikidza nemiromo uye midziyo wemunhu mwari anogona kunyora pachake mwari anogona kutaura pachake mwari anogona kuita zvaanoda asi akasarudza munhu kuti azviite nokuti munhu akarinyora chikamu chamwari saka mwari akanyora bhaibheri varume vacho vaisatomboziva zvavainyora mumafungiro avo sevanhu vanokwanisa kusawirirana naro asi vakarinyora vaisagona bhaibheri rakati varume vakare sezvavaifambiswa nemweya mutsvene mwari aifambisa maoko avo aifambisa maziso avo muzviratidzo hapana chavaigona kutaura kunze kwezvavainge vakatarisa hapana chavaigona kutaura nokuti aiva nekutonga kuzere kwerurimi munwe nhengo yose yemuviri yaifambirana zvizere namwari hazvishamise bhaibheri rakati vaive vana mwari vaiva chikamu chamwari aiva uzaro hwamwari cherechedzai kuti Jesu shoko akaita sei kuti vadzidzi vairi vaye vakaodzwa mwoyo vazive kuti aiva mesiya wavo mesiya shoko rakavimbiswa cherechedzai zvaakaita akadzokera kuchiprofita cherechedzai mapenzi munononoka kutenda zvese zvakanyorwa nevaprofita zvino haana kumbobvira ati zvakanaka chii chechi inoti chii pamusoro pazvo vanomupira nyaya yacho vaiziva zviitiko zvose zvakaitika vakanga vakasuwa vese vakatanga kumuudza ungori mutsva muno here kana kuti hauzivi zvakaitika mujerusarema iye akati zvinhu zvipi sokunge aisaziva munoona anoita zvinhu dzimwe nguva kungoona zvamunoita pamusoro pazvo maona akati zvinhu zvipi aivaani chii chakaitika ungori mutsva here uye vachitaura kumurume wacho chaiye wavakanga vagara naye kwemakore matatu nechidimbu uye havana kumuziva zvinhu zvipi zvii zvakaitika zvakanaka vakati Jesu weNazareta aiva muprofita hapana kupokana mupfungwa dzedu aiva akasimba mushoko nezviito pamberi pevanhu vese takamuona achiita zvinhu zvaimuzivisa kuti muprofita wamwari wezera rino tinozviziva izvozvo uye taitenda kuti ndiye aizova mudzikinuri kuti aizodzikinura Israeri zvadaro anocheuka zvino ndokuti imi mapedzi mune mwoyo inononoka kutenda zvose zvakarehwa nevaprofita pamusoro pake hazvaizoitika maona mutarisei zvino achidzokera kuchiprofita kutsiura kwakadini kuvatendi vaiti ivo vaimutenda cherechedzai masvikiri aakaita panyaya yacho haana kumbobuda pachena achiti tini mesiya wenyu aikwanisa kunge akadaro nokuti aiva asi cherechedzai akazvicherechedza mushoko saka vaizoziva dai akazvitaura aikwanisa kuzvitaura uye zvaisazova saizvozvo asi paakaenda uye akatanga kutaura pamusoro pezvese vaprofita zvavakataura pamusoro pake uye vakazviona zvadaro vaigona kuzviudza dai vanga vari vana vamwari asi akadana pfungwa dzavo kune zvakafanotaurwa nevaprofita nokuti vatarisire munguva iyo mesiya zera rake raizozadzikiswa iye sajohani regai shoko Bhaibheri rizivise maridzo yavo. Chero muprofita wechokwadi anozviita. Hongu, haana kubuda uya akati, didi iye, dini, haasi muprofita wechokwadi wamwari. Maona, asi akati, dzokerai mumagwaro. Munoona, haangobvira akundika nzira yake yekuzviita. Maona, akati, tinoziva Moses. Iye akati, dai makaziva Moses, mungadai makandiziva. Akati, Moses akanyora nezvangu. Akati, dzerai magwaro. Mari munofunga kuti mune upenyu usingaperi. Uye magwaro ndiwo anondipupurira ini. Endai munotarisa mumagwaro muzvione. Pano haamboshandure nzira yake yekuzviita. Haisati yamboshanduka. Haambogoni kushanduka. Nokuti iye ndimari asingashanduke. Maona, cherechedzai, iye akadzokera kuvadzidzi vaviri ava, Kleopasi neshamwari yake, panzira yekuEmausi. Uye akati, akanongedzera kumagwaro kwavari akati, sei imi vekusafunga zvekutadza kutenda kuti shoko rese rakanyorwa nevaprofita maererano naMesiya raizofanirwa kuzadzikiswa. Oh, izuva rakadini. Johani akaita chinhu chimwecho, dzverai magwaro, tarirai kumashure, zvakanzi paizova nenzwi reuyo anodaridzira murenje. Dakabva kupi? Maona. Izvozvo zvaifanira kuzvijekesa kwavari. Zvakanaka. Zvinofanirwa kuzvijekesa nhasi. Chinhu chatinoona Mweya Mutsvene uchiita. Akamboti, dzverai magwaro. Uye isu, anoda kuti tizviite nhasi. Cherechedzai, anotanga nechiprofita chaMozisi. Bhaibheri rakati, iye achitanga naMozisi, navaprofita vese, asi iye akatanga naMozisi. Muprofita akataura Mozisi, Ishe naMwari wenyu achasimudza pakati penyu imi vanhu, pakati pevanhu, Ishe Mwari achasimudza muprofita. Zvino anogona kunge akati, Kleopas, neshamwari yako pano, Mozisi haana kuti here mumazuva ano Ishe Mwari aizosimudza muprofita. Uye murume uyu wavakaroverera pamuchinjikwa akakwana here pane zvinokodzera zvacho. Zvino Mozisi akaprofita izvi. Zvino hamuna kumbova nemuprofita kwemazana nemazana emakore. Uye pano murume uyu akasimuka. Uye chii chaifanotungamirira murume uyu? Madaro, mazvibata. Uye zvose vaprofita zvavakataura pamusoro pake muzera rake akataura kwavari. Zvaifanira kunge zvaifadza zvachose kumuteerera. Hamaisada kumunzwa here? Ndaizoda kumunzwa zvaakareva kuti vaprofita vakataura pamusoro pake. Asi haana kumbotaura kuti aiva iye. Aingovaratidza nechiprofita. Akangoti, muprofita akataura kuti izvi zvaizoitika. Maona? Ngatidzokerei maminitsi mashoma. Uye zvino ngatinzwei mashoko akataura pachake. Tarisai pano, shoko pachezvaro, richireva shoko pamusoro pake. Shoko pachezvaro, richireva shoko pamusoro pake. Kwete kuvaudza kuti aiva izvo, asi kungorega shoko rizvitaurire. Zvino vanoziva kuti iye ndiani. Tsamba yeshoko ichireva shoko imomo, shoko munyama, richitaura shoko retsamba, richibatanidzwa zvizere naye. Tarisai pano, zvino ngati muteererei achireva. Sei, zvino tinoziva kuti vose vakaziviswa nezvezviitiko zvainge zvichangoitika zvinova zvekuroverwa pamuchinjikwa nenyaya yerumuko bwiro sezvatichangobva kuverenga. Zvino anoenda onanga kushoko rechiprofita pamusoro pake. Zvino ngatimbofungai kuti akataura izvi. Akataura zvakawanda kupfuura izvi. Asi tarisai, ngatitii iye munzwei achiti, zarurai uko kuna Zekaria 11:12. Uye Mesiya aisafanira kutengeswa here maererano nemuprofita kwemasirivheri ane makumi matatu. Muchangoti murume uyu akatengeswa kwemasirivheri ane makumi matatu. Vhurai kuna muri kuvabata here iwo magwaro. Zekaria 11:12. Uye zvadaro, iye akati, makacherechedza here zvakataurwa naDhavhidha mumapisarema, mapisarema 41:9, akatengeswa neshamwari dzake. Uye zvadaro zvekare, muna Zekaria 13:7, akasiyiwa nevadzidzi vake. Uye muna mapisarema 35:11, akapomerwa nevapupuri venhema. Muchangobva kuti akanzwarwa. Isaiah 53:7, akaramba anyerere pamberi pevapomeri vake. Isaiah 56, vakamurova muprofita akataura. Mapisare ma 22, aizochema pamchiji kwa, mwari wangu, mandisire iko. Akadaro here, mari mwezuru maskati. Mapisare ma 22, zakare, 18, nguo dzake, dzaka goveri kwa pakati pavo. Vaka zita here. Uye mapisare ma 22, 7, kushika 8. Ano nyombra, neva wengi vake, kereke. Mapisare ma 22, zakare, hapana vupa mumutubi wake, riri kuzo chikorwa. Asi vaka ora maoko angu, neva kumbo angu. Akataura, akabata maoko ake, kumashure kwake, pasina kupokana. Pangwe yui.
Isaiah
53:12 yakati aizo fira pakati pe vatadzi vairi.
Isaiah
53:9 ikati akavigwa nevapfumi. Mapisare ma 16:10 yakati handingasiyi mweya wake mushiori uye handingatenderi mutsvene wangu kuti aone kuora. Uyeko, akanga asiri Malaki 3 here, aifano tunga mira, murume uyu. Oh, ndaida, kunge ndaka munzwa, achitaura izozo. Tarisai pazviprofita. Cherechedzai, zvadaro, mifananidzo yose yanga dai, akapfuura mairi, pamusoro paIsaka, muna Genesis 22. Kuti Mwari akafano fananidzira Isaka sei, kuti baba Abrahama vakatora sei mwanakomana wavo ivo, vachitakura huni kukwira gomo, uye kupirisa mwanakomana wavo ivo. Zvakanga zvave kutanga kusinina zvichipinda mavari zvino. Iye akanga atovaudza kare kuti vaiva vasingafungi nokuda kwekusatarisa pachiprofita chezuva iroro. Uye zvino zvakatanga kusinina, vakatanga kuona kuzadzikiswa kwezvese izvi zvanga zvaitika mumazuva mashoma apfuura, mumakore mairi kana matatu apfuura chiprofita chakasimbiswa chezera. Ipapo zvadaro, ndipo pavakaziva kuti shamwari yavo yakaroverekwa pamuchinjikwa Jesu aiva azadzikisa shoko rese reizvi. Oh, ipapo ndipo pavakaziva kuti murume iyeye zviro kwazvo aiva Mesiya, uya anofanira kumuka kubva kuvafi. Guva harina kukwanisa kumubata. Handingatenderi mutsvene wangu kuti aone kuora. Hapana shoko rimwe chete rechiprofita rinombofa rakakundika. Uye iye akamuka. Zvadaro, nhume dziye zasi kubwiro mangwanani ano vataura zviri izvo. Amuka kubva kuvafi. Iye mupenyu. Ndiye Mesiya uya. Sei? Musatadze kuzvibata. Maitire ake, shimiro yake, nezvose zvaakaita zvakasimbiswa chaizvo semashoko emuprofita zvaakataura kuti zvaizoitika. Muzive iroro, zvazviita. Zvadaro, vakaziva kuti aiva iye shamwari yavo yakarovererwa pamuchinjikwa Jesu akanga azviita. Hazvishamisi sei mwoyo yavo yakanga ichitsva mavari paitaura navo. Zvino vakanga vafamba mamaira matanhatu, uye zvakaita senguva pfupi. Uye hepano pane chimwe chinhu chavakanga vaita. Munoziva, vakanga vanzwa mharidzo yemaawa matanhatu pamusoro pechiprofita chichisimbiswa. Ndizvo zvaitaura kwavari vachifamba munzira. Vachingotanga kudzika nenzira, iye akabuda nokuti aivapo chaipo paJerusarema. Maawa matanhatu akatevera, mastadhiyamu makumi matanhatu vakanga vari zasi panzira iku Emaus. Ndizvo zvazviri. Uye akanga aparidza chiprofita chakasimbiswa kwemaawa matanhatu. Musandi wandire mhosva, pane angu matatu. Zvino munoona. Maona, asi cherechedzai, vakanga vaparidza iye ivo vaiva vanzwa mharidzo yemaawa matanhatu pamusoro pechiprofita chakasimbiswa chichisimbiswa. Zvino yakanga yosvika nguva yamanheru. Munoziva, mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Ipapo ndipo paakavhura meso avo kuti vazive kuti vaHebheru 13:8 iye mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Panguva yemanheru, zviitiko zvinojekeswa nechiprofita. Zviri kuitika munguva dzechimanje-manje zvinocherechedzwa zviri nani kana ukangotenda chiprofita chenguva. Hongu, mapenzi, vanononoka kunzwisisa, vanonono kakutenda, munoramba mchifunga nezvazvo, kutenda zvose zvakataurwa nevaprofita pamusoro paMesiya, hazvaifanira kuitika here? Zvino akataridza zvose izvi kumashure kwese, uye akataridza zvakanga zvataurwa nemuprofita kuti zvaizoitika. Zvino vakatanga kunzwisisa. Saka akati, akaita sokunge aizopfuurira achienda mberi. Akafarira murume uyu. Vakati, iwe watipa chimwe chinhu. Hatina kumbofunga nezvazvo. Mupenyu pane imwe nzvimbo. Ivo vaitaura naye vasingazvizivi. Saka iye, uye pasina kupokana, akavatarisa akasuwa. Uye akatanga kufamba achipfuurira. Asi iye akanga akamirira kuti vamukoke. Ndizvo zvaakamirira manheru ano, kuti iwe umukoke. Cherechedzai, paya vadzidzi vaya pavakamukoka mukuyanana kwavo, vakatenderedza tafura. Ipapo zvadaro, ndipo paakaita chimwe chinhu sezvaakamboita asati arovererwa pamuchinjikwa, uye maziso avo akavhurika. Vaiziva hunhu hwake, maitire ake. Vaiziva zvaainge aita, uye akazviita ipapo sezvaaimboita. Uye vakati, uyu ndiye, uye nekukurumidza. Vakasimuka kuti vazvishedzere. Zvino iye akanyangarika. Uye pavakatora maawa matanhatu kuti vateerere mharidzo iyi, pamwe maminitsi makumi maviri vakamhanya kudzokera kunotaurira vamwe vese. Iye amuka zviro kwazvo, mupenyu zviro kwazvo. Shamwari, uku kuzadzikiswa kwaMaraki 4, mutsvene Ruka 17, mutsvene Johani 15. Akawanda zvakazarurwa 10. Zviprofita zvakawanda zvinokwanisa kunongedzwa pazuva ranhasi. Uye mubhuku raMariko, uye muna Mateo, apo paakataura kuti mashura nezviratidzo zvikuru izvi zvaizoonekwa muchadenga, uye vanhu vachazviti ndiro, ndiro, uye kumhanya kwepfungwa, njere dzinogona kufamba. Iye anogona kunyora, anogona kutaura, anogona kuita chero chaanoda kuita. Shongwe yemoto huru, mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi, nezvionwa zvichiuya panyika, mapiramidhi eutsi achisimuka kupinda mumhepo, uko kumusoro chaiko kusingakwanise kuva neunyoro kana chii, mamaira makumi matatu kuenda mudenga. Zvakafanotaurwa gore nechidimbu zvisati zvaitika kuti zvaizova nenzira iyoyo. Zvadaro, tenderedza mufananidzo wacho uye uone kuti ndiani akatarisa pasi. Hapana shoko rimwe chete rakambokundika rakataurwa, uye hepano pane shoko raMwari rakanyorwa kusimbisa zvokwadi, uye kuti inguva yemadekwana zvakare. Ndisingazive dai aidzoka nenyasha manheru ano, uye oita chimwe chinhu zvino sezvaakamboita kareko. Ngatinamatei uye timukumbire. Zviitiko zvichijekeswa nechiprofita chakasimbiswa. Mwari samasimba, tibatsirei, tibatsirei Mwari anodikanwa, kuti tinzwisise, kunzwisisa zvinhu zvatinofanira kuziva, kunzwisisa shoko renyu. Uye zvino Ishe, tanzwa mharidzo zvino kwemakore anoda kusvika zviuru zviviri zvinyorwa zvemabhuku, uye mumazuva ano ekupedzisera pano zvadzokera shure zvakare. Uye zvino yave kusvika nguva yemanheru. MaMethodisti, Baptisti, Presbyterian uye vazhinji vavo pakudzika kwemazera vakataura nemi, uye pamwe munzira mezuva rino guru risina kumbobvira rava kunyange usiku kana masikati, sekutaura kwakaita muprofita, asi munguva dzemanheru kuchava nechiedza. Jesu akamuka kubva mubwiro, uye akaonekwa naSimoni nekumadzimai, uye akavaratidza kuti aiva mupenyu, aiva mangwanani iwayo. Zvino manheru akadzoka zvakare. Asi akafamba kwavari masikati, achivatsiura nekuda kwekupofumara kwavo, asi zvadaro iye akazvizivisa kwavari panguva yemanheru. Mwari, huyai mukuyanana kwedu pamusoro peshoko manheru ano. Mwari, harinyanye kutendwa muvanhu nhasi, asi ndinotenda kuti pane vamwe vamakadana, uye nekuvagadza kuupenyu kusingaperi, uye imi makati, vose avo Baba vakandipa vachauya. uye zvino zviedza zvemadekwana zvichipenya muchizvitendera ishe kuti hapana kana chiprofita chimwe chete mumazana akapiwa kare chati chambokundika nguva imwe zvadaro chokwadi kana chiratidza anofanira kunge ari imi nekuti hapana munhu angagona kunanga zvakadaro sezvakangoita bhaibheri hapana munhu aigona kunyora hapana aripo munguva yechiuru nemazana matanhatu emakore nemakumi mana evanyori vakasiyana-siyana anogona kunyora uye poshaya chimwe chete chakakanganiswa mariri mwari anodikanwa ndinonamata kuti imi muzviratidze manheru ano wavahebheru 13:8 kuti muri mumwe chete zuro nhasi ndekusingaperi uye mabasa amakaita paye munoaita nhasi uye makazvivimbisa imi makati mumazuva ano ekuguma apo nyika inenge igere sesodhoma negomora kutsveyamiswa tinotarisa kuvakomana ava vanoita kunga vasikana vachipfeka hembe savo uye kuona vasikana vachiedza kuita sevakomana uye kuona madzimai nevarume muzera rakatsveyamiswa rino kuona kukwezva muruchiva kwave chimwari chinonamatwa vhangeri rakasandudzirwa kudivi rimwe mukereke yeraodhikiya mwari inguva yakadini uyai ishe jesu zvizivisei kwatiri nokuti tinozvikumbira muzita rajesu zvino makakotamisa misoro yenyu maziso enyu akavharwa ndichakubvunzai chimwe chinhu munotenda kuti mwari ari pano here munotenda here kuti zvinhu zvachiri kuita nhasi chiprofita chiri kuzadzikiswa munotenda kuti jesu kristu mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi here munotenda here kuti paiva pano uye achiratidzwa munyama muzuva riya uye mabasa aakaita ipapo aizodzokororwa zvakare muzuva rino muprofita akataura kudaro bhaibheri rakadaro gwaro rese rinofanira kuzadzikiswa harigoni kukundika akazvizivisa sei nekuva uya muprofita uyo mozisi akataura nezvake akaziva zvakavanzika zvemwoyo yevanhu mudzimai akabata hanzu yake iye akatendeuka ndokuti kutenda kwako kwakuponesa apo simoni petro paakauya kwaari akaziva zita rake akamuudza kuti aiva ani kuti baba vake vaive ani zvino uya jesu akaisvonaka haana kufa mupenyu nekusingaperi mwari ngaarumbidzwe uye ndinotenda munguva ino yemanheru zvino akatidana pamwe chete zvakare ishe jesu uyai pakati pedu musatipfuura uyai garai usiku hwese nesu kusvikira usiku huno hwapfuura zvadaro titenderei tiende nemi mangwana tingakuzivai musimba renyu rerumuko kuitira kuti rudo rwenyu nenyasha netsitsi zvigova nesu mwari wekusingaperi tipei zvinhu izvi tinoziva kuti mwari ega anogona kutipa izvozvo mukurevesa kwenguva ino ngatitaurei izvi mwari baba vedu nyama yedu itemberi yenyu inonzwisa urombo asi ishe tenderai nyasha dzenyu dzekuchenesa mweya wenyu mutsvene uye zvino tichenesei kubva pakupokana kwese uye kunetsekana kwese kufungidzira kwese uye mutsara upi zvawo wekushoropodza ungave uri matiri kuti tive takasunungurwa pasina kana kupokana tobuda kunze tichipupura pachena sapetro ndimi kristu mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi tinotenda kuti shoko renyu izvokwadi ishe regai isu tingoona tisati tatanga mutsara wekunamatira vanhu ishe zvizivisei kwatiri sezvamakataura sezvazvaiva mumazuva aroti apo abrahama boka riya duku rakadanwa kunze rakamirira mwanakomana akavimbiswa roti aiva zasi uko achinzwa Billy Graham wechimanje-manje naoral roberts kumamiriro aya emasangano zasi ikoko senyika asi abrahama aiva mutorwa asina sangano kanongo akaboka kadiki aka kari kumbeya kachitenderera munyika yaaizogara nhaka uye vanyoro ndivo vachagara nhaka yenyika rimwe zuva pasi pemumvuri wemuti vagere zvavo vachizorora mwari vakadzika muchimiro chemunhu ndirozi mbiri dzakadzika zasi musodhoma uye mwari munyama yemunhu akazviratidza kuti ndiye iye akati abrahama ko aripi mudzimai wako sara mazuva mashoma zvisati zvaitika aiva Abrama, uye S-A-R-A-I, Sarai, kwete Sara, mukunda wa mambo. Uye imi makamutana nezitari mukunda wa mambo, manasikana wa mambo. Makatana Abrahama nezitarake, Abrahama, babenduzi. Uye makati, ndi chakushanyira, mwari moyo muprofita, unofanira kunge wakasvetu kazvakadini. Akaziva kuti maive ani pakare ipapo. Ndosaka akageisa tsoka dzenyu, akaburitsa zvokudya zvese zvaaiva nazvo, uye zvakanakisisa, akazviwaridza mberi kwenyu, akaziva kuti aiva Mwari ipapo. Zvadaro akati, Sara aripi, sekunge aisaziva. Uye imi, Abrahama akati kwaari, ari mutende, seri kwenyu. Uye imi makataura zvaizoitika, uye iye mumwoyo make akazvipokana. Uye zvadaro, imi makati kuna Abrahama, sei Sara apokana izvo, achiti mumwoyo make, zvinhu izvi hazvigoneki, pane here chakaomera Mwari? O Mwari, Jesu, Mwari weshoko akaratidzwa, imi makati, sezvazvaiva mazuva eSodoma, nyika ichange iri muchinano ichocho, kuparadzwa kwenyika yavahedheni kusati kwangosvika. Mwaka wevahedheni yepano ipatiri, vaSodoma vemazviro kwazvo. Uye zvadaro, makataura kuti, mwanakomana wemunhu anonongedzwa kwaari nguva dzose, kuti muprofita aizozarurwa munguva iyoyo. Zadzikisai manzwi enyu, o Mwari. Isu vana venyu vanotenda, takamirira nemwoyo yakaperera, kuti mutipe kutenda. Ishe, kuti patinova nemutsara wekunamatira vanhu vachatenda. Yave nguva yemanheru baba, regai zviedza zvemanheru zvemwanakomana waMwari, uyo aivapo, uyo aripo, uye uchazouya, azviratidze nechiprofita chaakaita. Muzita raJesu Kristu. Amen. Ini zvino ndagadzirira kunamatira vanorwara.
But it's a strange thing how that when we stand here I stand here now making a challenge.
Asi chini chinoshamisa kuti sei patinomira pano, hepano ndimire pano zvino, ndichipa kudena kuruzhinji uye vakabatanidzwa munyika. Kuti Mwari achiri Mwari, haagoni kukundika, uye zvaanovimbisa izvozvo achaita. Iye haambofi akatadza kuzviita, nokuti akavimbisa kuzviita. Naizvozvo ndinokwanisa kuisa rutendo rwakaperera mune zvaakataura. Naizvozvo ndinotarisira kuuya kwake. Ndinotarisira kuti iye asvike panguva ipi zvayo, nekuti akati, munguva yamusingafungire, nyika isingafungiri, ndipo paachauya. Zvino sekuziva kwandinoita, ndiri mutebhenakeri yangu muno, uye pane vanhu vashoma vagere muno vandinoziva. Hama right, vashoma veavo vagere pano chaipo, ndinovaziva. Asi pane vazhinji venyu vandisingazive. Uye handina nzira yandingati Mwari achaita izvi manheru ano. Takamuona achizviita kwemakore nemakore apfuura, asi anogona kusazviita manheru ano. Handizive, zviri kwaari, anozvitonga, anoita zvaanoda, hapana anogona kumuudza zvekuita. Anogara ega mukuda kwake nenzira dzake. Asi nekuti iye akazvivimbisa, ndiri kumukumbira kuti azviite, kwete nekuda kwedu kuti tiri kuzvida, asi pamwe kuitira vamwe vaenzi, kuti mweya muchene ugozozwa. Zvino chizoro pamusoro pedu. Zvino hazvinei kuti anotizodza zvakaita sei, anofanira kukuzodzawo zvakare, zviro kwazvo, kuti utende. Zvino ndinoda kuva nemutsara wekunamatira vanhu, uye ndiri kuda kunamatira varwere nepese pandinokwanisa napo. Zvino tinokwanisa kuva nemutsara kudaidza vanhu, uye tovaunza kumusoro kuno mutsara wekunamatira. Uye tonamatira munhu wese pano ari kurwara, ndinofungidzira. Ndichava nehama dzangu dzinoshumira kuti dziuye kuno nesu, uye toisa maoko pamusoro penyu. Tinogona chaizvo kuita izvozvo. Kana kuti tinogona kukumbira baba vedu, avo ndivo vega vanokwanisa kukuitira chero chipi chinhu, nekuti maoko angu angori emunhu semi varume. Asi chinhu chacho ndeichi, harisi ruoko rwemunhu rinozviita, ishoko raMwari. Kutenda mushoko iroro ndiko kunozviita.
Hapana chesainzi pazviri. Zvese hazvinei nesainzi. Hapana kana chinhu chimwe chete muKristu chainacho muganga utare yake chiri chesainzi. Maizviziva here? Rudo, mufaro, rugare, mwoyo murefu, unaku, unyoro, kupfava, kutsungirira, kutenda, mweya mutsvene, zvese hazvingaoneki nesainzi. Uye ndicho chinhu chega chechokwadi chinogara. Chese chaunotarisa chinobva muvhu uye chinodzokera kuivhu. Asi zvinhu zvausingagoni kuona neziso rako, asi unozviona zvichizvizivisa, ndiyo nyika yekusingaperi. Mungatenda here dai Mwari aizviratidza uye achiratidza kuti mupenyu pano achiita zvinhu zvimwe chete zvaakaita pakutanga mushure memharidzo ino? Munozvigamuchira here sekupodzwa kwenyu? Dai Mwari vazvitendera. Zvino ndiri kukumbira chero munhu ari muimba muno, zvisinei kuti ndiwe ani kana kwaunobva, ndinokukumbira kuti utende zvakaperera mharidzo ino kuva chokwadi. Ndiyo mharidzo iyo Mwari anayo mubhaibheri rake kuitira nguva ino, kuti Jesu Kristu ari pano manheru ano uye mupenyu. Zvino ndepadiki, mose vanhu imi munoziva pamusoro pangu, ndiri zvangu muno muguta mandakarererwa. Handitomborina dzidzo yegirama, ndicho chokwadi chaicho. Uye mandiziva kwenguva refu, ndinovimba ndakararama pamberi penyu zvakakuratidzai kuti ndakatendeka uye ndinorevesa. Handisi munyengeri. Kana vasoropodzi vangu havadaro, ivo vanongoti iwe hausi munyengeri, asi wakangocheyama. Wakangocheyama usingazive, kwete uchida. Handifunge kuti ndakacheyama ndisingazive, nokuti shoko raMwari rinopupurira mharidzo yangu, uye inofanira kukuudzai kuti iyo ndiani. Uye munondinzwa ndichitaura pachena kuti izvo hazvisi ini. Saka zvadaro zvinofanira kuva iye. Ndizvo here? Ivai nekutenda muna Mwari zvino, tarirai kuno, uye imi tendai Mwari. Kana mukagona kutenda Mwari, Mwari vachazvipa kwamuri. Kana akagona kuita sezvaakamboita kare, saka achiri Mwari. Munozvitenda here? Munozvitenda here? Mudzimai agere pano pamberi pangu akanditarisa ane misodzi mumaso ake achirevesa. Handimuzive kuti ndiani, handisati ndambomuona. Ndiri mutsva kwauri. Unofunga kuti Mwari vanoziva chakavanzika chemwoyo wako here? Zvishuvo zvako kana chivi chako kana chiro zvachiri, unofunga kuti anoziva? Unofunga kuti anogona kuzarura kwandiri kuti chivi chako chii, zvawakaita, zvaunofanira kunge usina kuita, kana chishuvo chako, chero zvachiri? Kana akazviita, zvinoita kuti umutende here? Kuziva kuti anofanira kuva iye, unozvigamuchira kuva iye here? Hachisi chivi chako chiri kukunetsa, wakazvireurura, asi uri kuda rubhabhatidzo rwemweya wake mutsvene. Uchari kugamuchira. Ndaona uchifamba uchidzika nepaari. Kuti muzive kuti ndanga ndakatarisa kumudzimai uyu, anga akanditarisa. Ndinoda kukutaridzai mweya mutsvene. Tarisai kuno pamusoro pemudzimai agere pano zasi petsoka dzangu pano. Pandadaro ndicho chinhu chimwe icho chaari kuda, runova rubhabhatidzo rwemweya mutsvene. Munotenda kuti muchauwana? Hanzvadzi, simudzai ruoko rwenyu. Zvadaro. Handisati ndamboona mudzimai uyu muupenyu hwangu zvandinoziva. Onai murume akagara apa, akatsikitsira musoro wake pasi, akagara nechiapo chaipo, nekora yake isingamukwane, uye nezvimwe zvakadaro. Unoneswa nedambudziko redundiro. Unotenda kuti Mwari achakunatsa? Simudza ruoko rwako kana uchizvigamuchira. Zvakanaka, Mwari achakupa chikumbiro chako. Uyu mujaya agere pano apa achida rubhabhatidzo rwemweya mutsvene. Unotenda here kuti Mwari achakupa kwauri changamiri mune tai yenyu yerushinda ruchena yakarembera kumashure? Mwari achazvipa. Murume uyu pano ari kunamatira mudzimai wake, ari muchipatara chepfungwa. Unotenda here kuti Mwari anomupodza kumunatsa? Unozvitenda here? Unogona kuzviwana. Une ruoko rwuri pauro pako,
unotenda kuti Mwari anogona kupodza dambudziko remoyo riri kukutambudza. Dambudziko remudumbu rawinaro here? Wakagara apo, uri kutotambudzika izvozvi. Ndizvo here?
You believe he heals you? And you can have it. Amen.
Unotenda kuti anokupodza? Zvino unogona kuzviwana. Amen. Munoona kuti ndiye mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi.
Ask those people, see if I know them. I don't, but he does. Amen.
Bvunzai vanhu ivavo, muone kana ndichivaziva. Handivazive, asi iye anovaziva. Amen. Muri kuona chiedza icho parutivi rwemadziro uko. Chakarembera pamusoro pemurume akagara uko. Ari kunetseka nebvupa rake rekumusana. Haasi wekuno, anobva kuGeorgia. VaDuncan, tendai nemwoyo wenyu wese, Mwari achapodza dambudziko iroro remusana. Munotenda nemwoyo wenyu wese, Mwari vakuropafadzei. Hepano murume akagara kumashure shure uko, ane dambudziko remusana. Akanditarisa, handimuzive, asi ndiva Thompson. Munotenda here, simukai changamiri, kumashure uko, kuitira kuti, ndiri mutsva kwamuri, ndizvozvo. Asi mugere ipapo, muchinamata, dambudziko renyu remusana rapodzwa zvino. Jesu Kristu vakunatsai. Kuchava nechiedza, pakusvika kwenguva dzemanheru, hamuone here, ari pano manheru ano. Ndiye ndiri mukuru, ndiye mumwe chete, zuro, nhasi, nekusingaperi. Munozvitenda here?
Are you satisfied and convinced that this is Jesus Christ making himself known, identifying himself in prophecy?
Magutsikana nekupikiswa here kuti uyu ndi Jesu Kristu achizvizivisa kuzvibatanidza muchiprofita.
Don't worry about the eye.
Musanetseke neziso. Mwari anopodza vanorwara nevanotambudzwa. Vangani vari muno vanorwara. Ngationei maoko enyu, zvinongoita sokunge kudhonza nekudhonzeka. Pakati penyu pane ane kadhi rekunamatirwa here? Handizivi kuti ndaikuunzai sei kuno, ndinoda kukunamatirai, asi handizivi kuti ndozviita sei. Munoona chii? Tarisai pamadziro. Ndingavapinza sei imomo? Ko mukaita kuti nzira imwe chete ivharwe? Maita kuti imwe ivharwe zvakare. Ipapo munhu wese amira kuti mbikiti. Teererai. Ndinzwei. Ndakamboukudzai here chero chinhu muzita rashe kusara kwezvinoitika? Ndizvo here? Zvinhu zvese zvagara zviri izvo. Handina kumbopfira ndambokukumbirai kobiri rimwe chete remari muupenyu hwangu. Ndakambodaro here? Hapana kana nguva imwe chete hayo handina kumbopfira ndatora mupiro muupenyu hwangu. Handisi pano kutsvaga mari. Handisi pano kukunyengerai. Ndiri pano kuzadzikisa shoko raMwari renguva. Ndakuudzai chokwadi, uye Mwari vapupura kuti ichokwadi. Zvino ndinokuudzai zvanzi nemagwaro, kuti kana mutendi akaisa maoko ake pane vanorwara, Jesu akati, vachapora. Munozvitenda here? Zvadaro, muhupo hwaMwari, hamutendi here kuti achazviita iye zvino? Zvino isai maoko enyu mumwe pamusoro pemumwe. Mungobata makadaro kweminiti. Zvino musanamate. Chingoisai maoko enyu mumwe pamusoro pemumwe. Kunze uko kunyika. Neni inini ndazviisa pamusoro pemahengechefu aya. Zvino ndinoda kuti munditarise kweminiti. Chii Mwari chaasiya asina kuita? Tarirai kuti iye, izvo shoko, rataverenga, zviprofita zvatataura, kuti Jesu akazvibatanidza nezviprofita. Zvino tarirai nguva, uye nemavhiki matatu aya okupedzisira, pataisa nguva yatiri kurarama. Tarisai pane zvataverenga, ko pamusoro pevaprofita venhema, uye potse zviratidzo, zvaizonyengera vasanangurwa. Kuti shoko raratidzwa zvakadini. Mapofu madzire aita Mwari wezera rino kunema mwoyo yevanhu, uye kuti Mwari pachake akataura kubudikidza nezviprofita zvake kuti zvinhu izvi zvaizoitika muzera rino reRaodhikiya. Hapana chasiyiwa chisina kuitwa. Mwari ari pano anokuwa mwari mumwe chete akataura kuwanhu avo paEmmaus akazvibatanidza nezviprofita zvakafanotaurwa pamusoro pake ari pano manheru ano achizivisa upo hwake nezviprofita zvakafanorehwa kuitira zera rino ndiye mumwe chete zuro nasi nekusingaperi munogona kuzvitenda here zvino chiisai maoko enyu mumwe pamusoro pemumwe usazvinamatire asi nenzira yako namatira munhu wawakaisa maoko ako pamusoro nekuti vari kukunamatira zvino tarisa usapokane uye zvino dai maigona kuona zvandakatarisa uye munoziva kuti handai kunyeperai ndakamira pano dai maigona kuona uye kutenda kwenyu kwaigona kukweza uya mweya mutsvene mukuru waifamba uko mumhepo iyo sainzi yakatora mufananidzo yacho uye moona uchifamba muchivakwa chino uchingotsvaga nzvimbo yekumhara ichitsvaga nzvimbo yekuisa hoko zvitende chete hama yangu akazvizivisa nemagwaro nezvakadaro kuti ndizvozvo zvinonamatira munhu wawakaisa maoko pamusoro wakaperera vari kukunamatira anodikanwa jesu wenazareta hongu tinoziva ishe kubudikidza neshoko kuti muri pano kubudikidza nevimbiso yekuti muri pano panoungana vaviri kana vatatu muzita rangu ndiripo pakati pavo uye zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda kana vakaisa maoko avo pane vanorwara vachaporeswa kunze pamusoro pemasaisai efoni ino dai mweya mutsvene mukuru apinda muungano yese dai chiedza chitsvene chimwecho chatinotarisa imo muno muchechi dai chawira pane mumwe nemumwe wese uye dai vapodzwa panguva ino tinotsiura muvengi dhiabhori muupo hwakristu tinotaura kumuvengi kuti akakundwa nekuti tambudzikira rufu rwaishe jesu nerumuko rwekukunda pazuva retatu uye umbo hwake hwakasimbiswa kuti aripo pakati pedu manheru ano mupenyu mushure memakore mazana gumi nemapfumbamwe regai mweya wamwari mupenyu uzadze mwoyo wose nekutenda nesimba uye simba rekupodza rinobva murumuko rwajesu kristu uyo anobatanidzwa zvino nechiedza chikuru chiri kutenderera chechi muupo hwake muzita rajesu kristu zvitenderei kuitira kubwinya kwamwari dai mahengechefu aya atiri kunamatira dai aenda kuvarwere nevanotambudzwa vaakafanira dai mweya mutsvene mumwe chete ari pano zvino azviratidza pamurwere wese uyo achaiswa izvi dai upo hwamwari hwazadza mwoyo yavo nekutenda kusvikira urwere hwemiviri yavo hwapodzwa izvi tinokumbira kuitira kubwinya kwamwari muupo hwajesu kristu nemuzita rajesu kristu sesu varanda vajesu kristu tinozvikumbira amen zvino kubva mumwoyo yenyu handinei nekuti wanga uri kuneswa nei unogona here kubva mumwoyo mako kutenda nemwoyo wako wese kuti shoko ramwari rakupa chikumbiro chako ndinotenda kuti ruoko rwese sezvandinokwanisa kuona rwasimuka kana uchizvitenda zvinorangarira zvapera imi kunze uko kumawaya emafoni kana matenda nemwoyo yenyu yose vashumiri vachiisa maoko avo pamusoro penyu uye nevadikanwo venyu vakaisa maoko avo pamuri kana muchitenda nemwoyo yenyu yese kuti zvapera zvapera mweya mutsvene mukuru ari muno mutabhenakeri manheru ano ndamuona achifamba nepamusoro pevanhu azviratidza pano parutivi rwemadziro ndokudzika pane mumwe murume adzika zasi kuno nekumusoro muchivakwa achizivisa zvakavanzika zvemwoyo kuzivisa kweupo hwake kuratidza kuti iye mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi ari pakati pedu ndimwari mwari asingambokundike uye mwoyo yedu haina kutsva matiri here uye haichi here iko zvino kuziva kuti tave zvino mupo wajesu kristu akamuka kuvafi kwaari kupiwe kubwinya nekurumbidzwa nekusingaperi. Uyo ari muchimiro chaJehovha sabasimba chakaratidzwa. Uyo akafamba zasi muchimiro cheshongo yemoto mugwenzi raipfuta kubata meso emuprofita. Uyo akadzika pagomo, uye ani zvake aitomboribata zvake aizourayiwa kusara kwaMozisi naJoshua. Zvakaitika sei kuti iye akatungamirira vana veIsraeri nemurenje murwendo rwavo semuenzaniso wevanhu vakadanwa nhasi? Heuno ipano nekunzvera kwesainzi akatozviratidza kunyange pamberi pesainzi. Uye nezviito zvake, uye nekubudikidza nekuprofita kwake chaiko, zvinhu zvakaprofitwa pamusoro pake kuti aite muzuva rino, kumuita mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi, zvakasimbiswa zvakakwana. Hazvina kukwana here kuita kuti mwoyo yedu itsve nematiri? Mwari akuropafadzei. Zvino muhumwe ngatisimukei uye titi, ini zvino ndinogamuchira Jesu Kristo semuponesi nemupodzi. Uye nenyasha dzake kubva panguva ino zvichienda mberi. O Mwari, regai pashayiwe kusatenda kunombobvira kwakapinda mumwoyo mangu, nekuti ndaona chiprofita chanhasi chichizadzikiswa. Ndinotenda kuti Jesu Kristu mupenyu uye ari pano zvino kusimbisa shoko rake renguva ino. Zviprofita zvakanyorwa pamusoro pake zvazadzikiswa zvino pakati pedu. Iye muponesi wangu, Mwari wangu, mambo wangu, zvose muna zvose kwandiri. Mwari anodikanwa, inzwai chapupu chedu, uye tipei zuva nezuva chingwa cheupenyu. Uye tinopira kwamuri rumbidzo, o Mwari, kubva pakadzika pemwoyo wedu. Tinokurumbidzai, uyo samasimba, Mwari weprofita, muzita raJesu Kristu. Amen. Oh, inguva yakadii, inguva yakadii. Tenda chete, tenda chete, ingote nda chete. Zvose zvinogoneka, tenda chete. Ngatiimbei sezvizvi, zvino ndinotenda. O zvino ndinotenda, zvose zvinogoneka, zvino ndinotenda. Zvino ndinotenda, o zvino ndinotenda, zvose zvinogoneka, zvino ndinotenda. Ndicho chapupu chako here? Zvino tichikotamisa misoro yedu, tiona ne zve, tiona ne zve, tiona ne patsoka dzaJesu, tiona ne zve, tiona ne Mwari ave nemi, tiona ne zve. Pane zvaunoda kutaura here? Veyo. Patsoka
za Jesu. Tiona neže, tiona neže, Maria venemi, tiona neže.
Taka kutamisa misore yedu, hama veyo vamire pano, kutiparadzanisa ni muna mato. Hama li veyo, munyoro wepatepe na kilipano, weze kuverenga ni mapuku, uye ni zagadaro. Hama ino kosa shukuru, vava neni mumi sangari yaka wanda. Nainda ikwanisa kurega mushumiri wese, kuvaunza kumusoro kuno, kuzotaura navo. Munonzibwisisa, tilicho kwadi, mushumiri wese, tinofanira kuva nemipano. Vese vanamati, vanhu vekumachechi kwakasiyana siyana. Kupi kumwe, tinofara kuva nemipano. Uye chokwadi, munamato wedu, kune mumwe nemumwe, Mwari ave nemi, tionanezve. Takakotamisa misoro yedu, uye maoko edu akasimudzwa, ngatirwimbei zvakare, zvinonyatsotapira kuna Mwari.
Tiona neze, tiona neze, tiona ne patsoka za Jesu. Tiona neze, tiona neze, Mwari ave nemi, tiona neze.